us remain standing just a moment.
Ngati rambeita kamira kwekanguwa zvino tichinamata. Ngati kotamisei misoro yedu.
Our righteous heavenly Father,
Baba vedu vekudenga vakarurama, vatiri kuswedera kwamuri zvino nemuzita iroro rakazvikwanira muna zvose raIshe Jesu. Tinoda kukupai rumbidzo nekuda kweizvo zvamakatiitira, izvo zvakaonekwa nemeso edu uye nezvakanzwikwa nenzeve dzedu mumazuva ano ekupedzisira, ezviitiko zvokupedzisira zvenhoroondo yenyika ino. Apo nguva iri kunyangadikira muzienda nakuenda. Uye tinoona zviedza zvichipenya, tinoziva kuti hakuchisiri kure zvino kusvika pakuuya kwaIshe Jesu. Tinokukumbirai Baba wokudenga kuti mutirangarire manheru ano, uye kana paine chakaipa chipi zvacho matiri, chibuditsei Ishe manheru ano, kuti tive vanogamuchirika kwamuri kana mungauya manheru ano. Tinonamatira vanorwara nevanoshaya. Tinonamatira chechi yenyu zvose pano nemhiri, kwese pasi rose, vana venyu vari kwese kwese vemunyika dzose, kuti tigosuka nguo dzedu muropa regwayana, uye tichiteerera kudana kuya, tarirai chikomba chouya, budai muchichingamidze. Dai tikakwanisa panguva iyoyo, Ishe, nenyasha dzaMwari uye nekukodzera kwaJesu, uyo watinovimba naye, kuti tigadzirise marambi edu topfuurira mberi zvino kunosangana nechikomba. Torai shoko raShe manheru ano uye mudzingise mwoyo yedu. Uditsai kunze kusatenda kwese. Tipewo shumiro huru. Muzita raJesu tinozvikumbira. Amen. Garai henyu pasi. Zvakanaka chaizvo kudzoka pano munzvimbo ino tsvene yaShe manheru ano mushumiro. Takava nenguva yakabwinyiswa zvikuru manheru apfuura kumusoro kwehama Gruma. Uye ndinorangarira gore rakapera takava nenguva yakabwinyiswa. Takava nenguva yakanaka kwese kwese. Ishe vachangobva kutiropafadza zvakanyanyisa kwazvo kupfuura zvandakambofunga kuti vaizoita. Asi vakangozara netsitsi nemutsa. Zvakangonaka kuvaziva, handizvo here? Uye kufunga kuti kumuziva ndihwo upenyu. Kumuziva ndihwo upenyu. Zvino mangwana manheru, tichange tiri zasi kuCentral Avenue Assembly. Ndinotenda kuti inodanwa kudaro. Hama Fula, imwe hama yakanaka, uye ndinofunga kuti ichechi huru zasuku. Uye tiri kutarisira kuti pamwe tinogona kuva nemutsaro wokunamatirwa kana zviri zvakanaka nahama Fula. Saka isu. Uye zvakare mangwanani anotevera, tichange tiri, ndinotenda, inonzi Apostolic Church muno muPhoenix. Uye handirangariri chaizvo kuti ndiani mufundisi hama iya yaivani. Ndaive kugore rakapera
here?
Uye zvakare svondo manheru kuchechi yehama yedu youtlaw inokosha kumusoro kuno, Jesus Name Church. Uye ndine tarisiro huru nemhuri yangu kuti tipindemo uye tinzwe kumwe kwekuimba kuya kwakanaka. Billy Paul anofanira kuruziya rwose nemwoyo. Takaridza rwiyo irworwo, ndiri kuenda kumusoro kumusoro kusvikira kutaura chokwadi, chinhu chasakara patepi. Anotanga muhofisi uye nguva dzese dzezuva pandinoendako zvisinei, ari kuridza irworwo kumusoro kumusoro kumusoro. Ndechimwe chinhu. Takarupedza nokururidza zvino rekodhi rave pedyo nekusakara. Munoziva? Ndaita sendava nemamwe manzwiro manheru ano kuti ndiri kuti shoshomei zvishoma ndafunga. Ini zvangu, dai ndangoona mumwe munhu aizotaura panzvimbo yangu. Uye zvaitika kuti ndatarisa nechiapa ndokuona Jack Moore. Saizvozvo chaizvo. Handina kumbo. Oh, ndinotenda kuti zvingangova zvakanaka, hama Jack. Zvinoteererai kune izvo. Uye ndinotenda ndinoona hama Roy Borders vagere pano zvakare. Hongu changamire. Hama No Jones vagere nechekuno. Oh, ini zvangu. Tingori pano tose kwese kwese. Ndinofunga ingave nguva yakanaka pamwe kana ndaizorora zvishoma munoziva. uye ndoita kuti vamwe vevarume vakanaka ava vauye kumusoro kune vataure panzvimbo yangu kana ndakashoshoma munoziva hama jake vati isha asi muchizaruro ichocho saka ndanga ndakaneta pandauya uye ndanga ndakaneta zvishoma nguva yose iyi uye ndinoona vanhu vakamirapo uye kuti vanofanira kumira sei uye ndinoita sekufara kuti ndakamira pamwe navo zvino ishe vakuropafadzei uye tiri kutarisira zvino kune mimwe misangano iri kuuya uye zvakare vhiki rinouya uri zasi kupentecostal assemblies uye zvichikwidza uye tinopedzisira manheru echitatu chinotevera pa11th nagarfield handisi kungokwanisa kuirangarira yose mupfungwa pandinotenda first assembly of god muguta uye zvadaro convention inotanga paramada uye zvino kune mabiko ebusinessman zasi muguta guru remuarizona tucson uye ndizvo tose tinoziva kuti phoenix nenzvimbo idzi dzingori kunze kweguta iroro uye ndizvozvo ndiyo nzvimbo huru ndiro guta rokumusha kwangu munoziva saka uye saka pamusoro pechikomo uyezve iyi kungoti iri hayo kunze kwaro handiti zvakanaka kuva nemi mose sevavakidzani saka ndinotenda vaiva hama razmason umwe usiku vakataura zvimwe zvakadaro mumusangano uye ini zvangu zvakaita sezvichatovhiringa musangano ndinotenda kuti taiva kuhouston zvino aive ramza ndiye akanga ari iye wacho vakati usiku wakaburuka mutumwa wajehovha vakatora mufananidzo zvino vakati imi mose vanhu vari pano vanobva kudallas vakati tinoziva kuti ndiko kunze kwehouston uye ini zvangu texas haina kukwanisa kuzvigamuchira sezvamakona imi vanhu vekuarizona saka pakava norunyararo rukuru pamusangano wacho zvakanaka vakanaka kwazvo uye zvino ndinofunga tichavhura murugwaro pano uye tongopa kachapupu kadiki kwechinguva hazvingaiti sekuzvishandura here ndakangochitaura kwakawanda wanda kwazvo zvokuti ndave kutonyara kukutarisai uye pamwe ndikupei kuzorora zvishoma ndopa chimwe chapupu chekunaka kwaishe wedu ngatiwanei nzvimbo muna mutsvene johani chitsauko 16 chamutsvene johani zvino ndina 16:12 ndinoda kuverenga kubva panzvimbo iyoyo muevhangeri yamutsvene Johani. Ndinofarira kuverenga shoko nokuti shoko ndiro rinotiita kuti tizive kuti ichokwadi. Kutanga nendima 12 uye nyatsoteererai zvino nokuti ndinoda kupa chapupu uye zvakare tichaedza kuti kurumidzei kupinda zvishoma ndanga ndichikuchengetai kusvika nguva dzapera kwazvo uye mangwana manheru handiti tichagara nguva yakawedzerwa nehafu yehour zvingaita inenge 1:00 handizve here saka uku kutanga nendima 12 ndine zvizhinji zvandinoda kukuudzai asi imi hamugoni kuzvigamuchira zvino asi kana iye mweya wezvokwadi asvika achakutungamirirai muzvokwadi yose nokuti haangatauri zvake asi izvo zvaanonzwa ndizvo zvaachataura uye uchakuratidzai zvinhu zvinouya zvino achandikudza nokuti achagamuchira pane zvangu uye uchazviratidza kwamuri zvinhu zvose baba zvava nazvo ndezvangu naizvozvo ndakataura kuti uchatora pane zvangu uye uchazviratidza kwamuri munoziva manhero apfuura kunyanya takava nemurayidzo mudiki weizvozvo zvino isu zvatiri vanhu vefull gospel tichitenda mukushanda kwese kwemweya mutsvene uye zvino ndiyo nzira chete yatingave nayo vanhu vefull gospel kutenda vhangeri rakazara zvose zvakanyorwa nashe uye ndinotenda kuti isu tiri pachedu hatisi chinhu takangofanana ne sezvandakataura kuna hamakau nezuro ndakatarisa muti ndakati hausi muchindi wawakaishonaka here asi shure kwezvose hapana zvimwe zvauri kunze kwematutu edota rematombo akanyungudika ndizvo zvega zvauri Uye ndakati, wakasiyana zvakadini zvino nemuti wemugamu uyo. Saka, muti wemugamu chii? Dota rematombo akanyungudika. Rinongori neupenyu huri mariri. Uye ndikati, shure kwezvose, ndimbori chiiko? Uye, umbori chiiko? Dota rematombo akanyungudika. Ndizvo chaizvo. Akabva muvhu. Guruva renyika. Rine upenyu mariri. Asi upenyu wega wega wakadyarwa nemupi weupenyu mukuru. Uye anonyatsoziva maitiro acho uye nezvekuita zvacho. Uye zvose zvakaisa pano panyika ndezvekuitira kubwinya kwavo. Nyeredzi dziripo kuitira kubwinya kwavo. Mhepo dziripo kuitira kubwinya kwavo. Maruva anoitirwa kubwinya kwavo uye isu tiri korona yekubwinya kwavo.
That everything will obey him, but
asi zvinoita sekunge zvinhu zvose zvinovateerera kunze kwemunhu. Munhu anongoita sekunge ane nguva yakadaro nokuti ndiye chinhu choga chakawa. Zvimwe zvese zvakaramba zviri muchimiro chazvo chepamavambo. Asi munhu akawa. Naizvozvo Mwari vane hondo naye yokumuita kuti aite zvakarurama uye kuti ateerere. Uye rimwe rematambudziko makuru aMwari zvichidzika nemumakore nhoroondo yechechi ichienda mberi ndiko kuwana mumwe munhu wavanogona kupinza mukushandisa kwavo kuzere. Vanongoda munhu mumwe chete. Vagara vachishandisa munhu mumwe panguva imwe chete. Takazvidzidza izvozvo usiku ushoma hwapfuura. Munhu mumwe chete, kwete boka. Vanongoda mumwe chete. Ndiye oga vanoda, nokuti vanhu vaviri vaizova nepfungwa mbiri dzakasiyana. Vanongogadzira ipapo munhu mumwe chete ozvimiririra kubudikidza nemunhu mumwe chete iyeye. Havana kumbozviita neimwe nzira kunze kwaiyoyo. Zvino, vane munhu mumwe chete nhasi, uye munhu iyeye ndiye uyo watangobva kuverenga. Mweya mutsvene, ndiye munhu akatumwa naMwari, mweya waJesu Kristu munyika, mweya waMwari. Kuratidza nokuzivisa Kristu kubudikidza nechechi yavo. Kungoenderera mberi neupenyu hwaKristu kubudikidza nechechi. Zvino chinhu chinoshamisa kwazvo. Uye zvakadaro chiri nyore kwazvo. Kana taingomira tofunga, tinomanikidzira, tinodedera, tinotya, tinopinda mukushushikana nekupokana, tichingofunga. Saka, ndinofanira here kumanikidzira kupinda mune? Handizvo izvozvo. Kungozvipira, munoona. Kucherechedza kuti hausi chinhu, uye wongovarega vachiva neutongi huzere newe, vova neutongi pamafungiro ako, kuva neutongi. Zvino handirevi kufamba uchienda kuna Kristu nepfungwa chete iyi, isina chinhu, handirevi kudaro. Unouya kwaari uri mupfungwa dzako dzakakwana, uye mupfungwa yekutendeuka, uye mukuzvininipisa. Zvino wobva wati, Ishe Jesu ndiri pano. Zvino, zvakanyorwa muno mushoko renyu kuti imi makanga muine zvinhu zvizhinji zvokutaura kuvadzidzi. Makati, vaisakwanisa kuzvigamuchira zvino, uye pamwe ndiyo nyaya yedu nhasi. Hatigone kuzvinzwisisa. Mwari vanogona kusimudza chimwe chinhu chidiki chakasiyana, uye tose pamwe chete tochiramba. Panzvimbo pekunzvera rugwaro kuti tione kuti ndizvo here kana kuti kwete, tinongokasika kuzvirasa, hapana zviripo pazviri. Tinofanira kunzvera zvinhu izvi tiona kuti ndizvo here kana kuti kwete, uye rangarirai, kana zvisizvo, pakupedzisira zvinozofa, nokuti Jesu akati, chirimwa chose chisina kusimwa nababa vangu vekudenga, chichadzurwa. Asi ndinofunga kuti aive Gamarieri akataura chirevo chikuru chiya panguva iya. Kana zviri zvaMwari, hatidi kuwanikwa tichirwa nazvo. Uye kana zvisiri zvaMwari, zvichashaya basa zvisinei. Saka, zvinzverei, uye mufunge nezvazvo. Uye zvino, akati imo muno. Asi kana iwo mweya mutsvene wauya. Zvino mumwe munhu akati, yaive imwe nguva yakapfuura achitaura, akati, mweya mutsvene chaizvo izvo ingori pfungwa yemafungiro ako, unofunga. Izvozvo zvaizoisa mweya mutsvene kuva pfungwa. Asi Bhaibheri rakati, kana iye, uye iye chisazita singwi, kana iye munhu, mweya mutsvene, Mwari, auya, achakuzarurirai zvinhu izvi, zvandakakuudzai.
Then you see there's no other way of knowing what is truth.
Zvadaro munoona, hapana imwe nzira yekuziva kuti chokwadi chii kunze bedzi. Haukwanise kuzviwana netsika nezviitiko zvekuseminari. Unozviwana chete nemweya mutsvene. Ndiye wacho akatumwa kuzozvizarura.
Now, then he also said,
zvino, Ipapo, akati zvakare, uye achakuratidzai zvinhu zvinouya. Zvino, vaHebheru chitsauko 1 yakati, Mwari munguva dzakare nenzira zhinji, vakataura kumadzibaba kubudikidza nevaprofita. Asi muzuva rino rekupedzisira, kubudikidza nemwanakomana wavo, Kristu Jesu. Maona.
It's the Holy Spirit taking over possession or taking possession.
Mweya mutsvene uri kutora utongi kana kutora chechi kushandisa Kristu muchechi.
Then you become as he was.
Zvino unova sezvaaiva iye anova sezvawaive kuti ugokwanisa kuva sezvaakanga ari. Maona.
He become you that you might become him.
Akava iwe kuitira kuti iwe ugova iye. Izvozvo zvinopfuurira kunzwisisa. Hapana nzira yekuzvitsanangura. Uye usazviedze. Ingozvigamuchira. Akazvitaura zvino. Zvatoringana. Ingoti ndizvozvo. Zvitende. Zvino semuKristu wechidiki. Ndakagara ndichitaura chirevo ichi. Ndakafara kuti Mwari vakanditora chechi isati yazviita. Zvakaoma kutaura zvandaizove.
Of the leadership.
Asinda ndakatenda zvikuru neutungamiri uye nekubata kwakananga uko mweya mutsvene wakarunzira upenyu hwangu nako ndisati ndatombohupira. Nokuti semukomana mudiki ndaiziva kuti paiva nechimwe chinhu akanga ataura uye ndaitaura naye iye akataura achindipindura. Zvino ndakatanga kucherechedza kuti zvinhu zvaakandiudza ndiri mukomana mudiki kuti zvakatanga kuitika chaizvo izvo nenzira yaakataura kuti ndiyo yazvaizoitika nayo. Saka ndakaziva kuti zvaifanira kuva chokwadi. Zvino ndava murume mutana zvino uye ini handina kana nguva imwe chete uye ndinogona kudaidza nyika yose kuti imire ndovabvunza. Isa munwe wako pachinhu chimwe chete chakambondiudza mune zvanzi naJehovha muzita rashe asi kuti chakanga chiri chokwadi chaicho uye nemazviro kwazvo zvino zvikaitika. Kubva muzviuru zvakapetwa zviuru nezvinhu. Chii chinoita? Ndiri kutaura kudaro nekuda kwei. Munoona? Ndaisa isu tose seguruva rematombo akanyungudika. Asi vimbiso yeshoko raMwari. Naizvozvo, handigone kuva nechivimbo mandiri pachangu. Haugone kuva nechivimbo mauri pachako. Asi pamwe chete, tinogona kuva nechivimbo mune chakatora chisimba pamusoro pedu. Mweya mutsvene wakatora chisimba pamusoro pedu. Tinofanira kuva nechivimbo mahuri. Uye, patinoisa ruvimbo rwedu mahuri, zvino zvibereko zvinobva zvauya. Zvingava zvisina musoro kuti ndiedze kungomara nzura zvishoma shoma pamusoro ndichikuudzai zvimwe zvezvinhu zvacho. Izvo mweya mutsvene wakaita muupenyu hwangu hwakaputsika. Mazuva angu ndinotaura izvi nebhaibheri rake rakazaruka. Shoko rake uye ndizvo zvaari. Ndiye shoko. Maona, mbeu iyi pano inopinda mudota rematombo akanyungudika nenzira yemunhu wemweya. Mwari vanouya semweya uye voshanda nemudota. Saka haasi munhu, ndi Mwari. Uye kana ndingazogara pasi, ndotora nguva yekunyora zvinhu zvandakavaona vachiita. Zvaizoita murwi wemabhuku uye kufunga nezvazvo pano makore 53 okuberekwa, uye ndigokwanisa kutaura pamberi paMwari, chechi yavo neBhaibheri. Pamberi peboka iri kuti, handina kana imwe nguva ipi zvayo yandakamboona uchikundikana. Zviri nemo nemo chaizvo, nguva dzose. Kunze kwerimwe zuva pandakauya kumadokero, makaridza tepi yacho vazhinji venyu, ndinofungidzira munonzwisisa. Handizivi kuti chii ndakamirira, ndiri pano zvino, handizivi kuti sei ndakangomirira. Inogona kunge iri nguva yangu yekuenda kumusha. Zvinoratidzika chaizvo kuva saizvozvo. Kana zvakadaro, kuchasimuka mumwe munhu shure kwangu achaendesa mharidzo mberi. Achange ari munhu asinganzwisisike, asi achasimuka mushure meizvi oenderera mberi nemharidzo. Uye zviteererei, chero bedzi zviri gwaro, garai nazvo. Kana zvisina kudaro, kuri kuya chimwe chikamu zvino nokuti ndinotenda kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzesera uye ndinotenda kuti ndararama muzuva rino handingatsivanise zuva rino nechero rimwe zuva rino ndiro zuva rakabwinyisisa rati rambovapo panyika hakuna rimwe zuva rakambopfuura zuva rino ko aizodii mozesi eriya pauro sairasi mari dziya huru dzekutenda mumazuva akapfuura vachizogona kumuka uye votora bhuku renhoroondo zvino votarisa chaizvo zvavakanga vaprofita pamusoro pazvo zvakaitika uye voona patiri zvino handiti vaizovaisa muchirongo mukati meawa imwe chete zviro kwazvo vaizoita sevanhu vanopenga vachikwira nekudzika mumigwagwa zvakaomarara nekukwanisa kwavangaita vachiputitsa evhangeri nguva yave pedyo zvino tinoona manheru ano kuti tatadza zvakanyanya kusvika pakubwinya kwamwari asi ndinoda kudzokorora pamwewo kuti ndiite sekuti chechi garazviya biripo apa here makadhi ekunamatirwa muchechi muno manheru ano ndichangobva kuTucson maminitsi mashoma apfuura iye apa makadhi zvino ichava nzira isina kunaka yekuedza kuaunza nayo tichazviedza zvino handisi kuzotora nguva yakareba ndichangopa chapupu pamusoro pegwaro iri kuti kristu anochengeta mashoko ake ose anofanira kudaro anofanira kuzviita handifaniri kuzviita ndiri munhu anofa anogona kukanganisa iye haafi haakundikane anofanira kuchengeta ake asi handisungirwe kuchengeta angu hausungirwe kuchengeta ako asi iye anodaro hazviisi chimwe chinhu mauri here kuziva kuti iye akanyatsosungirirwa kushoko iroro uye kuti vhiki rino mafambiro atakaita nemubhaibheri nevaprofita nemadzitateguru iwayo uye nguva imwe neimwe toratidza kuti chechi payakabva pane izvozvo mwari vakatumira mumwe munhu zasi chaiko ndokuvaunza achivadzosera kushoko iroro zvakare achiisa chechi mumutsara zvakagara zvakadaro ndiwo maitiro amwari vakasarudza varume vekuti vazviite saizvozvo zvino dai vakasarudza nyeredzi kuparidza vhangeri zvingadai zvakaitwa kare kare dzaisambobuda mukuda kwavo toti dai vakasarudza zuva kuti ririparidze kana mhepo kuti dziriparidze zvaisazobuda mukuda kwavo maoni asi isu tiri pahwaro hwekuzvisarudzira pachedu tinogona kuita nenzira yatinoda uye ndicho chikonzero tanga tiri marwadzo emwoyo kwavari nguva dzose nenzira iyi uye tichida kupfekedzera nzira dzedu pachedu uye tobva panzira dzavo maona uye ndakamboti kumashure munhu anogara achirumbidza mwari nokuda kwezvavakaita uye anogara achitaura zvavachaita uye zvakare panguva imwe cheteyo achifuratira izvo zvavari kuita munhu anoti mwari vakazarura gungwa dzvuku hongu mwari ngavarumbidzwe ndizvozvo hongu jesu ari kuuya zvakare hareruya ndizvozvo asi taura nezvavo nhasi zvaive zverimwe zuva nguva dzose zvavakaita zvavachaita uye vachifuratira zvavari kuita ndicho chinhano chimwe chete icho jesu kristu akawana paakauya panyika chaizvo izvo mwari vakanga vavimbisa zvavakanga vaita uye hevanoipano vamire pamberi pavo uye vakanga vasingamuzive akanga ari munyika uye nyika ikaitwa naye zvino nyika haina kumuziva ndizvozvo asi kune avo vose vakamugamuchira kwavari akavapa simba rokuti vave vanakomana vamwari ndicho chigamu chakabwinyiswa yakanga irimwe nguva yapfuura chiratidzo chidiki chandinoda kutaura kwamuri pamusoro pacho uye handizivi ini pamwe handina kumbochitaura asi kumunhu mumwe chete pane imwe nzvimbo asi ndakanga ndichangobva kurasikirwa nomumwe wevanhu vakurusa panyika ino kwandiri amai vangu uye ndinoda amai vangu zvokuti ndaivaona vachibva patafura patakanga tiri varombo kwazvo tisina chokudya uye ivo baba vaiunza chingwa uko kwavainge vatsvaira chitoro kana chimwe chinhu uye vaidira kofi pamusoro pacho zvino vobva vaisa shuga pamusoro pacho zvino amai vaiita sokunge vakanga vasina nzara kuitira kuti isu vana tigokwanisa kuwana chimwe chinhu chekudya ini handimbofi ndakazvikanganwa izvozvo maona uye nguva zhinji dzavainditakura uye nezvinhu zvavakandiitira asi munoziva mwari vakangozara chaizvo netsitsi vanonzwisisa zvinhu zvose izvozvo pavanozofanira kuvatora uye ndinovada nokuda kwazvo zvagara zvakadaro kuti chero mumwe wevanhu vekwangu asati afa ndinozviona zvisati zvaitika muchiratidzo ndakaona munin'ina wangu pandaiva nemakore angangoita 18 or 10 ekubereko ndakamuona asati aenda ndakanga ndisitori mukristu asi ndakaona chiratidzo chichiuya pamberi pangu ndikaona munin'ina wangu achienda ndakaona baba vangu pavakaenda howard vazhinji venyu munorangarira howard howard munondirangarira makore maviri zvisati zvaitika ndakati howard ndaona nzvimbo yako yakatarwa ndiwo uri kutevera ndakati gadzirisa munin'ina nokuti ndiwo uri kuzotevera pakuenda uye akadaro chaizvoizvo uyezve pano imwe nguva yapfuura zvino ndinovimba kuti izvi hazvinzwiki sekumhura asi kungoratidza bedzi hanya yamwari mwari vanogara vachiva nehanya muzvinhu zviduku zvimwe chete sezvinhu zvikuru ndinoda kutaura izvi kuitira kuti zvibatsire vamwe vevaparidzi vakanaka ava vangadaro uye ndinozvikanda pachangu imomo zvino tingada tose kuva Billy Graham asi isu uye tingada tose kuva Oral Roberts asi isu hatisi Billy Graham kana Oral Roberts tiri muranda wamwari mumunda wekuvhangera wavakatiisa mauri maona hazvina mhosva kuti mudiki sei kana kuti wakakura sei zvakangofanana mumeso amwari nguva dzose zvakafanana kuita zvakanaka munzvimbo yaunenge uri nguva dzose chinhu chikuru kutevera ishe ndingasva ndahwina kana kuenda kunova nechechi ine vanhu 50 mairi ndiri mukuda kwamwari pane kuenda kunova nezviuru zvishanu ndiri kunze kwekuda kwamwari chokwadi mwari vanogona kuita zvakawanda nemunhu ari mukuda kwavo muawa imwe chete kupfuura zvavangaita nemunhu ari kunze kwekuda kwavo mumakore 50 ari kugumburwa nekudzedzereka sekunge kupfuura murima asi kana munhu ari zvemazviro kwazvo mukuda kwamwari uye achiziva kudanwa kwake anofanira kugara ipapo uye zvino zviratidzo kuti ishe mwari vanoshanda sei nazvo ini kana iye mweya mutsvene auya achazarura zvinhu izvi zvandakataura nezvazvo kwamuri zvino hapana chikonzero chekuedza kufunganya nezvazvo nechero nzira ndiye munyori zviro kwazvo anofanira kuziva zvaakanyora maona bhaibheri rakati akarinyora kunyange varume vakare vachisundwa nemweya mutsvene vakanyora shoko zvino kana mweya mutsvene ari munyori weshoko zviro kwazvo anoziva madudzirirwo aro zviri nani kupfuura zvatinoita regai iye wacho aridudzire uye munoziva maitiro acho here nzira yaanoridudzira nayo zvino usapotsa zvinhu izvi kana uri kuuya kushumiro yekunamatirwa kwevanorwara tarisa usapotsa izvi anoridudzira sei sokudai nokurisimbisa munoona achiriita kuti rive saizvozvo ndizvo zvakataurwa najesu nzverai magwaro maari munofunga kuti mune upenyu husingaperi uye ndiwo acho anotaura kuti ndiri ani ndiwo acho anotaura nezvangu uye ndiani angandipomera mhosva ndiani angandipomera mhosva yechivi chivi ndiko kusatenda kana ndikasaita mabasa akanyorwa pamusoro pangu zvadaro musanditenda asi kana ndikaita mabasa uye musingakwanisi kunditenda zvinoka tendai mabasa nokuti shoko rakataura pamusoro pavo maona ndiyo pfungwa yakajairirwa yemazuva ese zvino mwari zvipo nekudanwa hazvinei nekutendeuka tinoziva kuti bhaibheri rinotaura kudaro vanozviita angangove anenge makore maviri zvino ndaive mamwe mangwanani ndaifamba ndiri mumumba uye ndakanga ndagara pasi pachigaro zvino izvi zvinoita sezvisinganzwisisike zvikuru kuti mwari vaisanganisira imwe mhuka seimwe hama yakakosha pachiratidzo chiya chekudenga chekutakurwa kudiki kwandakave nako ndinotenda kuti ndakakuudzai nezvacho kamwe kana mumwe musangano akandinyorera tsamba rimwe zuva ndokuti businessman's voice yakazvinyora akati zvakanga zviri chiratidzo chenyu chakanga chakanaka hama Branham kubvutwa kwenyu asi teererai zvakanga zvakanaka kusvikira mati bhiza renyu ramaimbotasva rakauya rikaisa musoro waro papfudzi renyu akati hakuna mabhiza kudenga hama Branham denga rakagadzirirwa vanhu kwete mabhiza saka ndakafunga saka kazhinji ukaona chero munhu akadaro unofanirwa kutsanangura zvese vari kungoedza kunhonga chimwe chinhu maona haukwanisi kutsanangura mwari zvisinei unofanira kungovatenda asi kuti zvingomunyaradza ndakati hama handina kumboti ndaive kudenga Muchiratidzo ndakabvunza Jesu, zvino vakati achiri mberi kwekuno, ndakanga ndiri muchimiro chakaita separadhiso. Asi kuti zvikubatsirei, Bhaibheri rakataura mubhuku razvakazarurwa kuti Jesu akabva kumatenga ematenga, akatasva bhiza jena, uye hondo yose yekumatenga yakanga ichimutevera iri pamabhiza machena. Saka kunofanira kunge kuine mamwe kumusoro ikoko, kumatenga ekudenga. Mwari vane hanya nezvinhu zvose, vane hanya nezvinhu zvidiki zvaunoita kana zvinhu zvikuru zvaunoita. Vane hanya nemachengetero aunoita boka rako diki kana iwe mumwe muchinda nemachengetero aunoita boka rako guru. Vane hanya. Imwe nguva yapfuura, imwe hama yangu ine mukurumbira yakanaka, takanga tiri zasi tichiraura pane imwe nzvimbo. Ndaive ndauya ndichibva kumisangano uye ndakazorora. Takanga tiri kuraura nehozhwa uye tikabata chitsama chehove chakanaka. Zvino usiku ihwo takanga tichiteya tambo dzedu dzinosungirwa zvirauro zvakawanda, uye takaperehwa nendyiro dzokuisa pazvirauro. Zuva rorereka masikati ndakaenda kunze kunobata tumwe tumablugill tudiki, tumachinda tudiki diki utwo. Haukwanise, huru dzacho unogona kudzidya, asi idzi dzingori hove duku dzekuraurisa. Zvino ndakakandira charauro mukati, chirauro ndaidzibata ndichidziisa mumugomo. Zvino chimwe chinhu chakandibata ndigere paigwe. Mukomana uyu akambenga ari muJehovah Witness, uye mukoma wake akanga achangobva kuponeswa nokuzadzwa nemweya mutsvene. Uye saka vakomana vaviri vaiva nesu. Zvino pandakanga ndichibata hove idzi, isu tose pane chimwe chinhu chakandibata, uye ndikati, munoziva, pachava nerumuko rweumwe upenyu sekunge mukaduku. Zvakanaka, mukaduku. Zvino vazhinji venyu munorangarira kufanoenda kweshoko rakati paizova nemukomana mudiki aizodzoka kubva kuvakafa akanga arohwa nemotokari. Hama Jack Moore vaneni manheru ano vainge vari kuFinland pazvakaitika, maona. Vazhinji venyu pano munorangara ndichizvitaura nepano, munoona, ndikakuudzai kuti muzvinyore mubhuku renyu. Cherechedzai. Zvino hama Hood vakatendeuka, hama Banks Hood, avo vemwanakomana wavo akapodzwa aine polio. Zvino vakatendeuka vakati kumukoma wavo, iwe ingotarisa chimwe chinhu chiri kuda kuitika. Ndakaramba ndichibata hove, munoona. Saka takaisa hove dziya pazvirauro zvepatambo dzedu. Usiku ihwohwo hapana chatakabata. Mangwanani acho aitevera ndakati, paive nemamwe mablugill akati wandei necheikoko. Akati, nhai gara zviya, hamuna kutaura kuti kuchava neimwe mhando yerumuko rweupenyu here? Ndikati, hongu. Ndinokuudzai, pandakabva kumba, vakanga vari kasikana kangu, isu takaita sekuti, imi vanhu munogona kuva nadzo kana muchida zvino, munoona, asi ndinotya katsi. Uye saka ini handingofarire manzwiro iwayo ane kakutyisa unowana kana uri padziri. Saka zvakadaro hatinadzo pamba, uye ndinotenda kuti katsi inogona kucherechedza kuti ndinoitya. Saka baba vangu vaitya katsi. Saka zvino vasikana vangu vadiki vaiziva kusadiwa kwekatsi ikoko, uye mudiki, mwanasikana wangu mudiki achifamba munzira nemumwe musikana mudiki, zvino akadzoka achiratidzika kusuwa pachiso ndokuti, baba. Ndikati, unodei mudiwa? Akati, chimwe chinhu chakaipa chaitwa. Ndikati, chii ichocho? Akati, dai maingoziva chete. Ndikati, zvakanaka, ndiudze. Akati, mumwe munhu akanda katsi akarinonzwisa urombo kunze zasi mumugwagwa kunoku. Ndokuti, chinhu chave kuda kufa, hachisi kukwanisa kufamba. Ndokuti, baba, mune basa nazvo here kana tikaipa chikafu nekuichengeta? Ndakati, kwete zvachose, kana uchida kuipa chikafu, ingongwarira, usairega ichikumara. Ndakati, regai ndione katsi yacho. Saka, pavakaunza katsi, ndakatora bokisi, uye chokwadi mangwanani akatevera takava neboka rose revana vekatsi. Uye zvadaro saka, mukomana wangu muduku, pandakanga ndava kuenda, Joseph muduku, akanga akadzitarisa. Oh, aifunga kuti dzaive dzakanaka, munoziva dzichikwira kwira, munoziva. Uye saka akatora imwe muroko rwake ndokuiti dzvanyisei zvishoma ndokuidonhedzera pakongiri kamuchinda kaduku kakatanga kuumburuka umburuka. Ndakafunga, oh, ini zvangu. Uye ndakafunga, saka zvino inogona kunge iri katsi diki iya. Pandinodzokera kumba munorangarira nyaya yeoposam, ndakafunga, saka inogona kunge iri katsi iya. Saka zvino takanga takagara muchidziva chepamahombekombe chediki tichiredza, uye takanga tichibata mablugill aya akanyatsoti kurei zvino, tichikandira tudiki tichitudzorera mumvura. Hama Lyle, mukoma wahama Banks, vakanga vachiredza nechirauro chemuchina, chirauro chikuru kwazvo, uye nenyongorozi dzakawanda ipapo. Vakarega kablugill kaya kadiki kekare kachimedza chirauro ichocho kusvika mudumbu mako. Uye pavakakadhonza, vakati, zvino ndinoshuva kuti dai maitarisa ipapo, kakangoreba zvakada kudai, uye vakango mbingo havana kukwanisa kubudisa chirauro kunze ndinofungidzira hapana imwe nzira votongodimbura tambo yacho zvinovaida kuchengetedza chirauro chavo saka vakangokadhonza dakashwa dumbu nezvose kubva makare saizvozvo nokukakandira pamusoro pemvura uye iko kakagwina-gwina katatu kana kana ndokungorara ipapo vakati wapfuura mbumburu yako yekupedzisira muchinda mudiki ndakati layo painotanga kudyira tora chirauro chidiki pane ichocho painotanga kudyira tora chirauro ichi chirerapa uye painongotanga kudyira ibati waona isati yachipinza mukati nekuchimedza bata mumuromo mayo ndikati ndiwo mutambo wekudzibata akati ndinozodhonza zvisirizvo zvino akangopfuurira mberi zvino akaedza kashoma ndokupotsa dzinenge nhatu kana ina zvino akagadzika chinhu pasi akati ndichangoirega ichichimedza zvakare saka hove duku iyi yakayangarara pamusoro pemvura ipapo kwechinguva ndinofungidzira maminitsi makumi matatu zvino masaisai akatanga kusimuka achipinda ndikati saka tichafanira kuchienda nokukurumidza tave nemugomo zvino saka tichafanira kuenda zvino ndakasimuka kuti ndichikande mberi nepamusoro pemashizha ehapa kuti ndikabvise paiva nedzimwe hove dzine dumbu dzvuku ipapo saka ndakatanga kudhonza ndyiro kubva pashizha munoziva ndokuikandira pashizha ndichibvisa sekuziva kwamunoita imi machinda nemadzimai nezvokuredza zvino pandakatanga kuzviita kamwe chimwe chinhu chakadzika nemuzvikomo izvozvo semhepo iri kuvhuvhuta zvino chakaenda pamusoro pangu ndakadonedza mutanda ndokusimuka muigwa uye ndakatarisa-tarisa ndakanzwa izwi richiti uri kuona here hove diki iyo uye hapo payaiva yakarara ipapo uye ndakati muri kuona here hove duku sekungozvitaura kwaivaita ipapo zvimbi zvayo zvanga zvaomarara uye yanga iri pamusoro pemvura kwehafu yehawa uye bhaibheri iri rakazaruka zvino maona zvino akati taura kwairi uidzosere upenyu hwayo zvino ndakati hove diki nemuzita raishe jesu ndinokudzorera upenyu hwako zvino varume vaya vakamira vakatarisa hove diki iyoyo yakapinduka nemusana wayo ndokudzika ichienda nemumvura vakada kuita sevachafenda laya vakageza kumeso kwake mumvura akati ndichamuka mushure mechinguva akati ndinoziva kuti ndiri kurota ndakati hausi kurota uye panguva imwe cheteyo ndinofungidzira ndaiva pamutsara wemazita evanoda kunamatirwa vana makumi matatu kana makumi mana vakaremara uye kuti mwari vainyenyeredza sei kubva kuvana vakaremara ivavo vomutsa hove duku iyoyo zvinongoratidza kuti vane hanya nezvinhu zvose ko vaizoshandisa simba ravo sei kutuka muti wemuonde ipo paiva nezviuru zvevanhu vane maperembudzi munyika uye vakanyenyeredza vaya vaiva nemaperembudzi vakaenda kunoisa chituko pamuti wemuonde ndokuti hapana munhu achadya pauri zvino muti wemuonde ukasvava vakashandisa simba ravo vachiratidza kuti vane hanya nemiti vane hanya nehove vane hanya newe vane hanya neni uye vanofarira kuona shoko ravo richiratidzwa uye vari kuvimba nesu kuti tizviite nokuti tiri vamiririri vavo hapana chiri matiri ndivo tichizvipira uye tichifamba navo ndakaona chiratidzo mangwanani iwayo ndakaona mhuka huru yakarara padivi pechikomo yakanga ine nyanga huru ndaive parwendo rwokuvhima muchiratidzo ichi nguva dzingaita 10 kana 11 o'clock masikati zvino ndakaverevedza ndokupfuura mhuka iya uye zvakare ndave munzira kudzokera chitsere chipfumbu chikuru kwazvo chakasimuka kuti chindirwisa zvino ndakachipfuura uye zvakare ndakavaona vachitora nyanga zvino ruoko rudiki rwakatambanuka ndokutora nyanga dzacho ndokuisa tepi padziri dzakareba mainji makumi mana namaviri kubva pamusoro pedenya kusvikira pamusoro penyanga mainji makumi mana namaviri kureba mudenga handisati ndamboona mhuka yakaita seiyoyo mapazi makuru akapinza panyanga dzayo uye zvakadaro yaiita senondo asi iri ini zvangu yaiita nondo mbiri kana nhatu handina kumboona chero chinhu chakadaro saka ndakati pamwe zvichaitika nerimwe zuva ndichangozvinyora pasi ndakaenda zasi kukentucky neshamwari yangu uye hama mai naagenbright vakandiridzira runhare vakati hama branham makabatikana here ndikati kwete zvakanyanya ndakati ndaive pane rangu ndine mavhiki maviri zvino ndiri pazororo diki vakati mhanyirai kumusoro kucanada kualaska neni tinoda kuronga businessmans chapter kuanchorage uye zvakarewo nekufairbanks ndakati zvinonzwika sezvakanaka kana ndikakwanisa kuwana nguva yekuzviita vakati zvakanaka hama branham kana mukazviita ndinokuudzai kuti chii tichakupai kuti munova nokuvhima kwakanaka chitsere chipfumbu ndakafunga zvinonzwika zvise zvakanaka ndakafunga hecho chiratidzo chiya munoona ndizvozvo kuvhima kwakanaka kuchitsera chipfumbu ndakati zvinonzwika sezvakanaka handiendi nokuda kwaizvozvo asi tiri kumusoro ikoko uye vamwe vevatungamiri kana vachida kundiendesa kunze mahara ndichafara kuenda saka vakati saka ivo vachazviita chakaita kuti zvigadziriswe ndakati saka zvinomirai regai ndinamate pamusoro pazvo zvino ndakaenda kumusoro musango zuva iroro zvino nguva dzose pandainamata ndaitoenda kure nguva dzose ndichitobva pazviri zvachose ndakafunga zvinoshamisa zvino mazuva maviri mushure maizvozvo ndakafonera hama Akenbright ndikati kwete vakati hama Branham tiri kungoita kuti zvinhu zviiswe muurongwa ndakati musazviita mweya mutsvene wazviramba uye ndakavaudza chiratidzo ndakati ini handizive hama Akenbright asi zvinoshamisa asi havandibvumire kuenda kumusoro ikoko uye zvakadaro zvinoita sekunge ndiyo yaizova nzvimbo yacho uye vakati saka zvino tese tagadzirira kuenda zvino ndakati zvino vazhinji venyu muchaona hama Akenbright vari kuuya pano zvino kuzogadzirira pamwe neni kuenda mhiri kwemakungwa muchure mumusangano uno uye saka munogona kuvabvunza nyaya yacho saka takati ndakati kwete handisi kungokwanisa kuzviita mweya mutsvene unondiudza kuti ndisazviita zvakanakisisa kuteerera zvisinei nekuti zvakadii zvinoratidzika zvakanaka sei ndichaparidza pamusoro pechimwe chinhu chakadaro mangwana manheru ishe vachitendera saka zvino rangarirai zvisinei nekuti zvinoratidzika zvakanaka sei kana mwari vasiri mazviri garira kure nazvo hazvina basa kuti zvinoratidzika kuva zvichivedza sei garira kure nazvo zvakabudirira sei garira kure nazvo kana mwari vasiri mazviri garira kure nazvo zvino tichataura pamusoro pazvo mangwana manheru ishe vachitendera zvino ipapo pandakaenda kumba bili akati kwandiri mwanakomana wangu akati baba munoziva here muvhimi uya wamakaenda kunovhima naye mupfumbudza yapfuura kumusoro uko ane zita rekuti Southwick ndikati kumusoro kumune zasi kweyukon uko akati hongu akati ane tsamba pano yenyu ndihama Ed Biscoe vanova mukuru wemumubatanidzwa wevashumiri venyika iyoyo yekuchamhembe kwakadziva kumadokero kumusoro ikoko mukomana akanaka kwazvo anogona kunge ari muno mumusangano uno ari kuronga kuuya nekuno nguva ino mukomana mudiki akanaka uye ane mhuri yakanaka iye mumishinari kumusoro uko zvino kukrizi maindia ekukrizi uye ndaiva naye zvino uno muchirimo chapfuura uye zvakare kana kuti zhizha rapfuura waro zvino iye edi aida kundiendesa kwabhadhi uyo akanga ari mumwe wevaakatendeutsira kuna kristu mudzimai wake aiva mupendekosta akasimba bhadhi aive muzvina purazi remombe uye aiva achangopinda asi aiva akagoverwa uko kwavakadzinga maindia ndokuvaisa kumaruzevha nzvimbo huru yekuvhima anenge matanhatu ndinofunga ane mamaira akapetwa mazana matatu kana kudarika kwakapoteredza imomo iri nzvimbo yaakagoverwa nehurumende yecanada saka mupfumbudza iyoyo pandakanga ndiri kumusoro ikoko takaenda kunovhima zvitsere musangano wapera asi pataka muna chivabvu dutu rakauya rikativharira taive tine angaita akanga asati ambonzwa chero chinhu nezvemisangano zvino edhi akaramba achimuudza nezvemisangano iye ndokuti hamureve kundiudza kuti nhasi kuti mwari vari kuzviratidza uye nokuratidza zvinhu zviri kuuya zvisati zvaitika edi akati ndizvozvo chaizvo saka akaramba achitaura neni akati munoziva ndine munin'ina ane pfari akati dai maingosvika chete kuhama iyoyo akati ndinotenda kana ndaizokwanisa kumuunza kune mumwe wemusangano wenyu ndinotenda kuti aipodzwa ndakati akati akave nadzo kweupenyu hwake hwese ndakati pamwe kudaro saka hakusvibe kumusoro ikoko panguva iyoyo yegore munoziva zuva rinongovira uye rinongo unogona chero nguva pakati peusiku 1 o'clock unogona kungomira woverenga bepanhau chero chinhu munoona uye chinenge chikamu chekupedzisira chachivabvu zuva harimboviri rinongonyora zvishomanani rinoita seraenda angangoita maminitsi 10 rodzoka saka tinozongorara pasi pacho patinenge taneta uyezve munzira tichibuda takasangana neboka remaindia uye ndakawana mambo mutana kumashure ikoko vakamurega achigarapo nekuti aive nevana vaviri vanoviga vana vavo mudanda vadikanwi vavo imwe mhando yechinamato zvino vakavaturika mumuti saka vakangosiya mhuri iyi ichigarapo muchinda mutana akanaka akapfuura makore makumi mapfumbamwe okuberekwa akagara pachigaro chake chebhiza zvakangonaka semumwe wevakomana vake uye saka takabva tichienda zuva rakatevera akati hakuna nzira yekupfuura zvino kwirai nepamusoro pemakomo nzira iyi aive mamwe mamaira zana kugadzira kanzira ketsoka saka hatina kukwanisa kuita izvozvo nguva yakanga yapera zvakanyanyisa takatanga kudzoka zvino tiri munzira yekudzoka Bada nemudungu wemabhiza madiki zvino mamwe acho akapinda zasi mumachaku nezvimwe uye ndaiendawo ikoko ndichitaura uye edineni zvino bada aiva pabhiza raitungamirira achiedza kubuda taive neboka rine makumi maviri nerimwe zvino ndakanga ndakaisa tambo pane rimwe ndikariburitsa zvino parakangobuda ipapo bhiza rangu randaive ndakatasva rakabva rapinda zvino hepano ipa ndaive ndichibuda ikoko zvino ndakanga ndazara madhaga nezvose mumaminisi mashoma ndakakwira pabhiza rangu ndokupukuta madhaga kubva pahembe dzangu saizvozvo ndokutanga kuenda zvino pamberi pangu chaipo mhiri kwechikomo ichocho ipapo kwakauya mumwe murume wechidiki ndakamutarisa ndakaswedera kumashure muchigaro ndokumisa bhiza rangu zvino ndakamuona achiwira pasi nepfari achihumburuka humburuka nekuburitsa furo akatanga kuzvitutumadza chaizvo uye achingoparadza zvinhu zvese ndokubva adzikama ndakaona chitofu chehuni chakare ndikaona shati yake ichitsva edi akanga ari pamberi pangu inenge hafu yebhuroko reguta achiedza kutora rimwe bhiza bhiza rechidiki rakamhanya richibva munzira richipinda imomo richibvisa zvinhu zvaraive rakatakura kubva pariri richikandira pasi saka ndakabva ndamhanyira kumusoro ikoko kuna edi tikadzikamisa bhiza ndakati edi ndine zvanzi najehovha yabhadhi akati hama branham chii chaitika ndikati chiratidzo ndaona munin'ina wake akati mutorei ndikati ramba wakamisa mabhiza ndichafambisa rangu ndoenda mberi ndokutenderera pane mabhiza aya kuona kana ndingakwanisa kuatora uye ndigoamisa padivi pechikomo ndakamhanya ndichipoterera mawere sezvizvi nerangu b pabhiza rangu ndakarisundidzira kumusoro ndokukwidza kumusoro ikoko zvino ndakaisa ruoko rwangu pamusoro pechigaro ndikati bad akati hong brother branham ndikati ndinoda kukutaurira chimwe chinhu munin'ina wako ndokumurondedzera zvaari akati hongu ndiani akuudzai ndikati hapana ishe vangomuratidza kwandiri ndikati uchanditenda here semuranda wavo akati zviro kwazvo hama branham ndakati tumira zasi anenge mamaira mazana masere kudzokera kunogara vanhu ita kuti munin'ina wako auye kumusoro kuno uye kekutanga kaanobatwa nepari idzodzo ndakati akave nadzo kubvira ave nemakore angaita maviri okubereka unogona kusazvitenda asi dzinotambidzanwa mumhuri sekuru vako vaive nadzo akati zvino ndicho chokwadi ndizvozvo chaizvo ndakati zvino kana mukomana uyu atanga kubatwa nefaridzo iwe bvisa shati nekumusana kwake woikandira mumoto zvinoti izvi ndinozviita nemuzita rajesu kristu maererano neshoko rake haazombofi akava neimwe chero bedza achingozvitenda akangosimudza maoko ake ndokutanga kudanidzira akati handisati ndambozviona zvichiitwa asi chokwadika mandiudza zvakangoita munin'ina wangu uye mukandiudza chokwadi pamusoro pasekuru vangu ndikati ndizvozvo chaizvo mushure mekunge taenda akatumira munhu kutotora munin'ina wake zvino akanga achienda kunze kunokura nzira mangwanani iwayo paakakwira bhazi achiuya raiuya kumusoro rinopfuura kaviri kana katatu pavhiki richikwira nokudzika nomugwagwa mukuru wealaska akauyako kune zvino mudzimai bad lila angori chinhu chidiki mudzimai mudiki akada kukura sezvakaita chigodo chesipo mushure mekunge nhumbi dzemhuri dzawatya kubva pairi angori mudiki ane vana vashanu uye mudzimai mudiki anotapira uye saka bhadhi akabuda kunze kunogadzirisa mabhiza ake nokuti ainge achakura nzira kuti tidzoke mune iyoyo nevavhimi vake zvino achingobva kuenda zvino munin'ina wake ari imomo asina kumbobvisa nhumbi dzake dzakanaka nazvino akabatwa nefari zvino vakanga vakadzika musasa mukamba yekare yemasoja umo vemuamerica pavakanga vachivaka mugwagwa mukuru vaiva nayo imomo uye apo vaive nechitofu chehuni chikuru chekare sechitofu zvino lila mudiki aita hasha dzakanyanyisa kana achinge abatwa nefaridzi zvino mudzimai akavhundutswa zvikuru naye zvino aizotiza nepahwindo chimwewo chakadaro kuti abve munzira asi akatanga kusvetukira kunze zvino ndokufunga zvakange zvataurwa akanga ari mune mumwe wemisangano zasi kudawson creek akamhanyira ikoko ndokutanangira muchinda mukuru uyu ndokubvisa shati iyoyo kumusana wake achichema mabhatani nezvese shati yake chena akafamba achienda kuchitofu ndokuti izvi ndinozviita muzita raishe jesu maererano neshoko rashe ratakaudzwa zvino haana kuzombova nekumwe kubatwa kubva ipapo zvakabva zvatoringana akanga atumira kuti ndiuye kuzovhima mahara uye ndinogara ndichitsvaga zvinhu izvozvo zvemahara munoziva saka ndakafunga zvakanaka ndakati ndichaenda ndichaona kana ishe vakanditendera kuenda ndakanamata uye ndisati ndatombopedza kunamata zvinhu zvose zvakafamba negwara iroro ndakatora hama fred sokman vari pano pane imwe nzvimbo mumusangano uripi fred hoyo uyo hongu ndiwo mumwe wematrusti emuchechi medu hama fred vanoziva kuti izvi zvakataurwa mwedzi mitatu zvisati zvaitika ndizvo here hama fred uye ndinofungidzira hama simpson vangani vari muchivakwa manheru ano vanoziva izvozvo zvisati zvaitika zvakataurwa simudzai maoko enyu hezvo kaizvo uye zvakataurwa pamberi pechechi chaizvo izvo zvaizoitika. Saka handina kuziva kuti ndiyo yaive nguva yacho. Saka ndakakwidza nomugwagwa mukuru wealaska. Zvino hama Fred vakamira peimwe shamwari yavo vachienda kunovhima muzi. Kwakanyanyisa kuita kure kure kuwana muzi. Saka tiri kumusoro munyika yemakwai uko kwataenda. Uye saka isu ndakatora chidimbu chechoko kana dhaka ndokudhirowa pahwindo rekumberi remota. Ndikati, zvino hama Fred, saka kana ino iri nguva yacho mucharangarira chaizvo zvazvichave. Uye vanozvirangarira. Ndakapfuurira mberi kukwidza kumusoro usiku ihwohwo patakasvika mumusasa. Bhadhi akati, hama Branham, akandimbundira ndokusvetuka achitaura nendimi uye achidanidzira munoziva. Akati, ari uya murindi wemombe wekare akakwasharara zvakare uye iye achingorumbidza Mwari. Akati, munoziva chii hama Branham? Munin'ina wangu haana kuzombobatwa nepfari kubva panguva iyoyo. Iye akanaya zvizere uye akagwinya gore rapfuura. Ndakati, chero bedzi achizvitenda zvinoramba zvakadaro. Uye ndikati, zvino muudze kuti apire upenyu hwake kuna Kristu uye amushumire mazuva ake ose. Enda uye usazotadzazve kana kuti chimwe chinhu chakanyanya kuipa chingauya paari. Maona, ndakati, muudze kuti aite izvozvo zvino. Saka ndakati, ndine chimwe chiratidzo. Zvino ndakamuudza pamusoro pechiratidzo. Ndakati, zvino paiva nemamwe machinda madiki andaiva nawo. Taive parwendo rwekuvhima, vaive varume vadiki. Zvino mumwe wavo akanga akapfeka shati yegirini nemitsara mitsara. Uye akati, saka akati, hama Branham, akati, handina shati yegirini nemitsara mitsara. Mwanakomana wake Blaine, gumi nemasere, akati, haana shati yegirini nemitsara mitsara. Eddie Biscow, mumwe womuchinda mudikidiki, anorema anenge mapaundi zana negumi. Akati, ini handinawo iyoyo hama Branham. Ndakati, saka ndakati, zvino mhuka? Akati, yaiva mhando yemhuka yakaita sei? Ndakati, yaiita senondo. Akati, hakuna nondo kumusoro kuno. Kwakanyanyisa kukwirira. Akati, pamwe yaiva karibu. Ndikati, karibu ine nyanga dzakati pukasharara. Akati, ndizvozvo chaizvo. Ndikati, iyi yaive nemapaza akapinza. Akati, saka, hama Branham, akati, tiri kuenda kunyika yemakwai, kwete nyika yenondo kana chimwe chinhu chakadaro. Ndikati, saka, pamwe nderumwe rwendo hama Agenbright, kunogona kunge kuri kualaska kune imwe nzvimbo ndakadaro, nekuti chaive chiri chipfumbu chihombe chakakura. Akati, chaiva chitsere cherudzii. Ndikati, chemvere dziri siriveri kumucheto. Ndicho chine mukurumbira pane zvese. Akati, ndiri mutungamiri, ndagara mumasango ano upenyu hwangu hwese. Handisati ndamboona chine mvere dziri siriveri kumucheto. Akati, ndakaona chitsere chakare chamazuva ese, asi akati, handisati ndamboona chine mvere dziri siriveri kumucheto. Handina kumboona chimwe muupenyu hwangu. Ndakati, saka pane zvimwe chimwe pane imwe nzvimbo uye ndichachiwana. Akati, ndichataura kuti ndicho chokwadi. Akati, ndichataura kudaro. Takaenda mazuva matatu akatevera, takagadzira musasa mberi kumusoro kunogumira sango remiti. Uye Mwari vandibatsire. Dai kukaramba kwakadaro kusvika mumereniam. Regai ndigareko mumereniam. Ndinongofarira kudekara mune zvisikwa ikoko. Oh, chero ani zvake aisakwanisa kuona Mwari ikoko. Ibofu, matsi nembeveve. Kungovaona vachizviratidza mumakomo makuru mahombe iwayo. Oh, ini zvangu, pakadzika panodana pakadzika. Zvino, uye kumusoro ikoko tichingova nenguva yakabwinyiswa. Saka, takakwira pagomo rimwe chete, unotongofanira kufamba zvakatwasuka saizvozvo kuti ungori kwira. Oh, kusina miti, kunongova nechikwindi ndicho choga chaunoona. Takaona danga ringaita makumi matatu kana makumi mana rehwai. Pakanga pasina yakanyatsokura yekutora. Dzaingove dzakakura zvepakati nepakati dzinenge dzoda kusvika. Ndaida imwe yakanyatsokura yekubuda nayo imomo. Ndosaka ndakaenda kure kure kwakadaro. Saka isu ndakadzokera zasi. Zvino zuva rakatevera takatanga kuyambuka. Zvino Edi ndokuwira mumvura paakatanga kusvetuka achiyambuka. Akapfeka shangu huru. Tichikwira nemujinga megomo, Bhadhi akamira ndokuti, ndipewo magirazi ako Billy. Ndakamupa magirazi. Taifamba kachinhambwe totaura nezvaishe todanidzira nokumhanya tichikwira nokudzika mujinga mechikomo. Tichingova nenguva inoshamisa. Zvakanaka kuenda kurwendo rwekuvhima kana ukaenda nehama. Uye saka akatora magirazi angu akati, hama Branham, hero gondohwe renyu. Pane anenge masere awo akarara angangoita mamaira matanhatu. Ipapo chaipo pamusoro peimwe nhongonya yacho, atarisei, maona here ari pamwe chete? Ndakasimudza ndikati, ndinoti hapo paari. Chaizvo izvo. Akati, zvakanaka, ngatichongodzokerei zasi totanga mangwanani nguva dzingangoita 3 o'clock. Akati, tinofanira kunge tave kumusoro uko na9 kana kubva na10. Makondoyo akare achave akarara pasi. Ndiyo ichave chaiyo nguva yacho. Ndikati, ndezvipi zvimwe zvinhu zviri kufamba ipapo? Akati, ikaribu. Ndikati, saka kure mamaira matanhatu munoziva zvakaoma kutaura kuti dzinotaridzika sei. uye zvekubva ipapo zvichienda mberi mazana matanhatu emamaira uchienda zvakatwasuka hapatorina kana nzira yetsoka kana muwezva uye paunosvika kumahombekombe ekumadokero unoenda angaita mamaira mazana masere kuvancouver hakuna kana panogara vanhu uye kunowanikwa vanhu kunotevera uchienda nenzira iyi ianchorage angangoita mamaira mazana manomwe kana masere ukadzokera nenzira iyi unopinda nemuguta duku yellowknife kwaunowana chikepe imomo kamwe chete pagore chekuitira maeskimo uye inotevera unobata russia saka unenge uri wega pachako ndiko mwari vanogona kutora zororo ravo kumusoro ikoko kubva kumatambudziko edu ose nemiedzo zvatinovaisa mazviri saka ndinofarira kuenda kumusoro ikoko ndonotaura navo pavanenge vakazorora munoona saka zvino sezvavaive nezuro manheru muchikepe saka patakadzokera zasi zvino mangwanani aitevera takatanga mangwanani ngwanani dzingaita nguva dza8 o'clock takatanga tachekerera nemuzvimakwenzi nezvose kusvikira tasvika pamusoro pechikomo chacho zvino munzira tichikwidza yepano ndokupfuura mhou yekaribhu yekare uye nebhuru rakakura zvakanaka rakaenda ndokutanga kukwira chikomo uye nyanga huru dzakapwasharara pariri ini ndikati zvakanaka uye saka heyo karibhu yokutanga yandati ndamboona musango iri yemusango handisati ndakambokwira kumusoro kwakadai akati hongu ikaribhu saka takakwira chikomo tikatarisa wai dzakanga dzisipo saka ini nabhadhi takafamba tichingopoterera zvino edhi akatanga kuverevedza ipapo nablane mwanakomana wake achitarisa-tarisa vachitsvaga muka zvino takafamba nechekuno uye ini zvangu ndakangodanidzira kubwinya kuna mwari ndakatarisa zasi uko zvino havo paiva namakomo makuru anochando panhongonya chikwindi cheyero zasi kwechando uye muzasi macho meizvozvo panoya zvikwenzi zvinogara zvakasvibira zvaive zvemiti zvipfupi zvino ukati fambei zasi zvishoma pakanga paine backbrush tsvuku kumberi zvishoma kwacho kwaive nekwaki aspen yeyero zvese zvichiisa chadzera mudziva zasi pasi paro ini zvangu ini nabhadhi takangombundirana ndokutamba tichisvetuka zvishoma ipapo tichingozhambatata nekudanidzira nekurumbidza mwari zvino takagara pasi nemaoko edu akambundira mumwe nemumwe uye tichingorumbidza mwari uye tikava nenguva yakanaka ndinofungidzira angangoita maawa maviri uye ndikati nhai handizivi kuti chii chaitika kuna edi taimudaidza kuti muchinda saka takadzokera takatanga kuyambuka chikomo ndakati haigona kurasika kumusoro kuno ndokuti kwete blane ari seri necheuko kune imwe nzvimbo uye muindia saka takatarisa-tarisa ndikaona kamera yemabhaisikopo yakarara ipapo ndikati yaiva yaedi ndakatarisa seri zasi kwechikomo zvino ndakaenda mhiri neuko uye iye akaenda neimwe nzira zvino edhi aiti akanga achinyangira bhuru diki rari karibhu zvino akanga achizoriendesa zasi uri pakushamwari dzechiindia dzaakanga achishumira kwadziri kuti dzigoridya saka akapfuura karibhu tikadzika ndokurigadzirisa takadzoka dzava kuma 1 o'clock takawana mabhiza edu atinotasva zvakare ngaita hafu yemaera paakanga akamira uye takanga takamira ipapo akati hama branham munofarira kufamba here ndikati ndinoda chaizvo akati kana tikakwidza gomo iri makondohwe aya akaenda nenzira iyi uye akadzika mune rimwe gomba iro pamwe kana asina akadzokera neimwe nzira iyi akati ngatiitei kuti edi nevamwe vadzokere uye vapfuure nemukaha uhu zasi apa uye vatore bhiza rangu nebhiza renyu vatakure karibhu kumusasa zvino tichangokwidza kumusoro neapa tobva tasvika panzvimbo iyoyo uye tinofanira kupinda nguva dzingaite 10 kana 11 o'clock manheru ndikati zvakanaka tichazviita saka takanga takamira ipapo takangodya gaba rehove rake rake mumwe nemumwe wedu zvino takafushira pasi pechikwindi magaba ehove aya uye chingwa chedu chataiva nacho mumashati edu uye takadikitira kusvikira chose chava chisadza chikuru chimwe asi chaiva chakanaka kana uine nzara uye zvakanaka saka takamira ipapo zvino ndaingotarisa kwese kwese zvino ndakatarisa nemumagirazi ndikati bhadhi tarisa pano chiicho chiri uko uye anenge mamaira matatu kubva ipapo hapo paiva parere karibhu iya uye yakanga isiri yemazuva ese yakanga isiri yenyanga dzakapwasharara aive mapazi akapinza ndakati unorangarira here tarisa apa heyo nzvimbo iya chaizvo zvimwe chetezvo uye hepo pakarara mhuka iya nenzira imwe cheteyo ndikati pane chinhu chimwe chete chinodzivisa chiratidzo mumwe munhu ane shati yegirini ine mitsaramitsara zvino hapo paiva pamire edhi akapfeka shati yegirini yemitsaramitsara ndikati ndaifunga kuti hauna akati mudzimai wangu anofanira kunge aiisa iyoyo mune dzimwe pandakawira mumvura nezuro ndakatozochinja mashati akati handina kuziva kuti aiva aiisa imomo hama branham ndine urombo kuti ndakakuudzai zvisizvo ndikati waitongofanira kudaro mwanakomana bhadhi akatanga kudanidzira akati munogona kumira pano chaipo moipfuura iri kure mamaira matatu hamukwanisi here hama branham ndikati maererano nechiratidzo ndakanga ndiri pairi chaipo akati hama branham ndinokuudzai muchasvika sei ikoko ndikati handizive asi ndiri kuenda ikoko saka Akati muri kuenda sei? Ndikati ndiri kuenda ndichipoterera nzvimbo iyi. Akati idombo rinokwatanuka uye ini akati kana mukatsvedza munenge muine zvuru zvematani echando pamuri mune rinenge second. Uye ndikati ishe vachaona nezvazvo ndiwo maendero andakaita muchiratidzo kuenda ndichipoterera. Akati saka ndichakuteverai hoyo ndokuuya. Zvino vakomana vakati tichagara pano zvino kusvika takuonai mawana karibhu yacho. Zvino vakati zvadaro tichabva tazodzika zasi tonotora mabhiza tigopinda mukati tichasangana nemi zasi panoperera goronga anenge mamaira mana kana mashanu kudzika zasi. Akati zvakanaka. Saka takatanga kupoterera bhadhi neni inenge hafu yehour. Takapota seri chaiko zvino karibhu iya yakarara ipapo chaipo yakatitarisa uye yainge isina kumbotiona. Inofanirwa kunge yaive yakakotsira. Zvino takaenda kumusoro tikayambuka kamwe kamukaha kadiki ndokudzoka ndokuuya tichikwidza kusvika mukati memayadhi makumi matatu kubva pairi. Heyo payaive irere muka huru ihombe yakasimuka kubva ipapo zvino ndikaipfuura. Uye patakanga takagara ipapo tichibvisa musoro wacho nezvimwe zvakadaro kubva pairi saizvozvo bhadhi akati makati nyanga idzi dzaive mainji makumi mana nemaviri here? Ndikati ndizvozvo chaizvo. Akati hama Branham dzinofanira kuva zana nemakumi mana nemaviri musoro mukuru kwazvo. Ndikati kwete dzinongova makumi mana nemaviri chaiwo. Akati ndine tape measures asi uko. Ndakati unopokana nazvo here? Akati kwete changamiri. Akati asi mbomirai zvishoma hamuna kundiudza here kuti muchawana chitsere chipfumbu musati madzokera zasi paizove nechine mvere dziri sirivheri kumucheto musati madzokera kwaive nemukomana uya akapfeka shati yegirini? Ndikati ichokwadi. Akatarisa shure zasi kwechikomo saka hakuna chinhu chirefu kudai hakuna zvachose chingori chikwindi chete zvoga zvaunoona mamaira nemamaira zvingori zvikomo zviri kungoenda zvechikwindi. Akati chiri kupi hama Branham? Ndikati vanogona kupa chimwe. Vakataura kudaro. Ndakati unopokana nazvo here bhadhi? Iye akati kwete changamire. Saka tichidzika nechikomo takauya sezvizvi aitakura pfuti kwechinguva ini ndotakura musoro zvino tozochinjana. Unotongofamba nedivi uchidzika nyanga idzodzo huru dzichingomara nzura chikwindi. Uye takasvika pane ingaita maera yacho takamira ndokutarisa tarisa. Akati chitsere chiya chekare chave kufanira kuoneka handiti here? Ndakati koiwe koiwe uri kunetseka nei? Akati hapana. Takaenda mberi kusvika tasvika pane kadutu kadiki kechando kaiuya nemhepo. Takagara pasi ipapo ndokubva tatonhodzwa zvishoma. Iye akati hama Branham pafungei? Akati hatichisina pangadarika kunge pasingadarike hafu yemaira kuti tisvike pane vakomana vaye. Uye pane imwe nzvimbo pakati pekubva pano neipapo muchauraya chitsere chine mvere dziri sirivheri kumucheto. Ndikati ndizvozvo ndizvozvo. Akati ndakati uri kupokana nazvo bhadhi. Akasimuka ndokundibata noruoko akati hama Branham, munin'ina wangu haasati ambovakana nepfari kubva zuva iroro kusvika rino. Akati mwari vakagona kukuudzai nezvemunin'ina wangu havanga kunyeperei. Ndikati bhadhi chichange chiripo. Akati chichabva kupi? Ndikati handizivi asi. Ndakati bhadhi ndine makumi mashanu nemaviri zvadaro. Uye ndakati ndakaona zviratidzo kubvira ndichiri mwana. Uye pandakaona karibhui pano yaurayiwa uye uone kana nyanga dzayo dzisiri mainji makumi mana nemaviri. Uye zvakare muchiratidzo chimwe chete ndiri munzira yangu kudzokera zasi kwaiva nevamwe vaya vandainge ndinavo ndakauraya chitsere ichi chine mvere dziri sirivheri kumucheto chipfumbu. Akati hama Branham ndiri kuona kwemba maira makumi maviri. Akati mwari vachatofanira kuchidhonza kubva muvhu kana kuchiunza pasi kubva kumatenga kana zvimwewo. Ndikati usanetseke chichange chiripo. Takafamba mamwe mayadhi anenge zana akanga atonetawo zvakare. Uyu unorema mapaundi angangosvika zana nemakumi mashanu musoro une nyangawo. Saka tichidzika negomo zvino akaugadzika pasi akati ndava kuda kutoparara. Ndakati ehe. Takabva tapinda mune kamwe kadondo kaduku kadondo kemiti mipfupi ipapo yakareba zvakada kudai. Paiva nezvihuta zvishoma zvaingobhururuka uye paiva nehorwe saka ndakadzikandira matombo saizvozvo. Saka akati makambodya here chero imwe yehorwe? Ndikati kwete handitendi kudaro. Akati dzinonaka dzinonaka sezvihuta. Akati hama Branham akabvisa ngowani yake huru nhema ndokuzvifefetedza akati yave nguva yekuti chitsere chekare chiya chichioneka handizvo here vakomana? Zvino ndakati ndakati bhadhi uri kuzvipokana. Akati kwete handisi asi hama Branham ini handisi kungonzwisisa. Ndikati kana neniwo handigone hazvisi zvangu kuti ndinzwisise zvangu ndezvokuti nditende. Amen. Mwari vari kudenga vanoziva kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi. Ndaigomira here pano ndotaura izvi zvisiri zvechokwadi? Zvadaro ndakabva ndatanga kutendeuka kuti ndimupe pfuti uye kuti ini nditakure musoro. Zvino pandakatendeuka ndakati bhadhi une magirazi iwayo muhuro mako, chiicho chakamira kumusoro uko padivi pechikomo? Zvino akakandira magirazi mudenga akati Oh, chokwadi chaizvo. Akati kana isiri mombe yemukaka yemwe munhu, hakuna chinhu chakadaro munyika. Akati ndicho chitsere chipfumbu chikuru sachandati ndamboona muupenyu hwangu. Zvino zvechokwadi chaizvo, onai zuva iro reyero riri kupenya pachiri. Ndechiya chine mvere dziri siriveri kumucheto. Akati munoti chiri kure zvakadini? Ndakati chiri anenge mamaira maviri kumusoro uko. Zvino takanga toda kuparara nekuneta. Akati ndakati takamirira chii? Handei. Zvino akati mune chokwadi chekuchipfuura? Ndikati chokwadi ndichachipfuura. Akati ndeipi pfuti iyo yamuri kushandisa ipapo? Ndakati zvino sazvinetse naizvozvo. Zvino kapfuti kadiki diki mwehama yakandipa pamusangano pane imwe nguva makore akawanda apfuura, uye ndakati ka270 kadiki kakachipa. Zvino ndakati zvakanaka, ndakachipfuura ini, zvichava sokudaro. Takaramba tichiswedera pedyo, uye kuswedera pedyo kwataiita ndiko kuwedzera kukura chitsere chiya chairatidzika pachezvacho. Oh, chairatidzika sezimuru remauswa akaoma chakagara kumusoro ikoko pamusoro pechikwindi ichocho munoziva. Chakamira chiri chinhu chakakura kwazvo, chihombe, musoro wakafara wakada kudai munoziva, uye shaya dzakabuda kunze, mazitsoka makuru kwazvo. Zvino chakanga chichidzura matavi maduku emablueberry saizvozvo munoziva chichadya, uye chakagadzikana kwazvo, chimuchinda chikuru kwazvo. Taiva anenge o angangoita mayadhi mazana masere kubva pachiri. Akati nai hama Branham, ko makambopfuura chitsere chipfumbu kumashure here? Ndakati ndakapfuura zvitsere zvizhinji bhadhasi, handina kumbobvira ndapfuura chitsere chipfumbu chine mvere dziri siriveri kumucheto. Akati munoziva chine mvere dziri siriveri kumucheto ndicho chinorwisa zvikurusa pane zvese? Ndakati hongu, ndakazvinzwisisa izvozvo. Akati hachizivi kufa. Ini ndikati saka. Akati regai muri kureva zvakadini, munofanirwa kusvika pedyo zvakadini kuti muchipfuure neiyoyo. Zvino chingomubvunzai munyorerei tsamba, ndinokupa ikero yacho. Akati chero ani hake ngaandinyorere pamusoro pazvo anoda, pane chero chipi zvacho chezvinhu izvozvo, regai ndigovaudza. Uye saka zvino ndakati saka ndakati akati zvino ndikati kwete kwete, ndakanga ndiri pedyo kupfuura apa bhapi, ndaitove pedyo nacho. Akati tava kusvika pedyo kwazvo zvino, chinokwanisa kuuya kuzorwisa chero nguva. Ndakati ndinozviziva asi. Ndakati bad. Ndakati zvichanaka. Akati zvino pamunopfuura chitsere? Akati zvino hama Branham, munochipfuura kumusana, munofanira kuchipedza simba, nokuti chicharamba chichirwisa, hachizokwanisi kusimuka ipapo. Ndakati kwete, maererano nechiratidzo ndakachipfuura pamwoyo. Akati ndinovimba, hamuna kukanganisa pane izvozvo? Ndakati ndakati handina. Ndakati ndinozvirangarira izvozvo, nokuti muchiratidzo uri muhana imwe, uye dzese sezvatakazvitsanangura umwe usiku, uri mune mbiri, haugone kuzvikanganwa, maona. Saka hezvo kaizvo. Saka takapinda zvakare anenge mayadhi mazana maviri namakumi mashanu, ndiwo waingove mukaha mudiki wokupedzisira watakapfuura. Zvino ndakati kunge ndipo pacho chaipo, zvino chitarise, hachina kunaka here? Akati hongu, ndinodaira chakadaro. Uye ndikati zvakanaka bad, zvino pandinosimuka kubva pano chiri kuuya. Zvino ndikati iwe chingotarisa. Zvino akati ndichange ndakatarisa. Saka ndakaisa bara mumupongoro wepfuti munoziva. Zvino takanga tiri zasi pasi pekamukahaka, ndichingosimuka hechino hechichiuya, ini zvangu ndakamira ndokupfuura. Zvino yakangonzwika sepfuti isina chainoita payakachipfuura. Akomana, hazvina kana kumbochimisa zvachose, uye ini zvangu ndisati ungataure zvokumhanya hazvo, handisati ndakamboona chinhu chakafanana naichocho. Icho zvaimhanya kukunda bhiza nondo kana chero chinhu munoziva. Chitsere chinogona saizvozvo, icho chichiuya chichidzika chaizvo nechikomo ichocho chakananga chaiko kwatiri saizvozvo. Uye ini ndisati ndakwanisa kuisa rimwe bara mupfuti, chakadonhera pasi chafa anenge angangoita mayadhi makumi matatu makumi mana kubva pandiri, chikangokunguruka ndokubvisa mwoyo, mapapu nezvose kubva machiri. Raiva bara renozlaimi vanopakira unga munyere nemaoko munoziva. Saka rakachiputitsa zvino chakawira pasi. Bhadhi akamira ipapo akatarisako akanga achena kwazvo pamuromo wose chaipo. Akati hama Branham, ndanga ndisingadi kuti chive pamakumbo angu. Ndakati kana neniwo. Akati ndinoda kukuudzai, mushure mekunge zvapera vakomana, zvokuti dai changa chisiri chimwe chezviratidzo izvozvo, uye chandakaona chichiitika kumashure, ndingadai ndisina kumbouya kumusoro kuno pedyo zvakadaro nechitsere ichocho pamwe chete nemi. Uye hapana kana mumwe wedu aikwanisa kuchitsukunyutsa, chairema kunge chiuru chemapaundi ndinofungidzira. Saka muchinda muhombe akakura, hatina kukwanisa kuchigadzira, takatora kuchivhiya, takatanga kudzika zasi. Zvino takati hama Branham, takatakura nyanga. Akati kana nyanga idzodzo dziri chaiwo mainji makumi mana nemaviri. Akati ndichangoita zvokumhanya bani. Ndakati zviri nani uve nako izvozvi zvino nokuti ndizvo zvazviri akati handisati ndamboona zviri kuita kwandiri sendiri kurota izvi zvino patakati tasvika zasi ikoko ndikati kuna Eddie ndakati zvino tarisa Blaine achaisa maoko ake zvino munorangarira paive nekaruoko kakanga kari panyanga iyi munorangarira here hama Fred matauriro andakakuudzai kuti zvichava uye nendikati iwe zvitarise kuna Eddie uye saka Bud akati mirai akatora bhiza rake ikoko uye taiva nechitsere patiri munoziva uye iwo mabhiza achingokwachura zvinhu zvose munoziva maitiro aanoita kana anhuwidza chitsere chipfumbu kana chero mhando ichitsere saka ndakaendako ndikabata ndichiedza kubata bhiza bhiza rinotasva raiedza kutiza zvino akaenda ndokunotora tape measure yake ndokuuya achifamba necheipapo akanditarisa sokudai akati huya kuno Blaine ndakagunzva Eddie nechibhakera ndokuisa pasi pane ichi amen uye zvechokwadi chaizvo mainji makumi mana nemaviri chaipo ipo zvinonyanga idzodzo dzinosvava angaita mainji maviri kana dzaoma chitsere ichocho chipfumbu chakarara mukamuri yangu yepakavanda uye nyanga dzacho dzakarembera pamadziro uyo anogadzira matehwe emhuka akanga adzigadzira nekudzigadzirisa pane tape measure yakarembera padziri mainji makumi mana nemaviri chaiwo zvino mwari vangaudzirei munhu chimwe chinhu chakadaro nezverwendo rwekuvhima pandakadzoka amai vakanga vachirwara ndakaenda kunovaona vakati Billy munoona vakanga vachindikurudzira vachindigadzirira chimwe chinhu ndakati amai ishe vagara vachikupodzai vakati Billy ndiri kuenda kumusha kunoona baba ndakati amai musataurisa izvozvo vakati hongu ndiri ndakavanamatira uye hama Fred nezvapupu zvose izvi zvigere pano zvinoziva zvino chinhu chinotevera munoziva vakavaisa muchipatara chiremba haana kana kutomboziva kuti chii chainetsa saka ndakabuda kunowanamatira vakati mwanakomana ndave kuenda uye zvino amai vangu vakanga vari mudzimai akasimba zvakadaro rimwe zuva mazuva mashoma mushure mazvo ndakafamba ndichipinda vakanga vakamira ipapo vakatarisa kumusoro chaiko kumatenga vakati Billy ndiri kukuona ndakati handiti chokwadi amai vakati ndiri kukuona ipo pano vakati wakura kwazvo Bill vakati vhudzi rako jena nendevhu zvakangorembera pamwe chete une ruoko rwako rwakambundira pamuchinjikwa uchinhanhavira kwandiri ndakava nezivo yakanaka ipapo zvakanga zviri izvo zvino imi hama pano munozviziva kuti ichokwadi zuva raitevera raive svondo ndaiparidza vakanditumira shoko venyu ndakati handitendi kuti amai vari kuenda mwari vanogara vachindiratidza vanhu vekwangu vachienda asi amai havana kumbondiratidza chinhu pamusoro pazvo herino shoko ndokuuya zvino ndakanga ndiri pakati pemharidzo yangu sezvizvi mumwe munhu akapinda akati endai kuna amai venyu izvozvi vafonerei vari kufa panguva ino ndakati rufu imbovasiya vakadaro shoko ramwari rinokosha kudarika izvozvo murume uyu akagara ipo pano hama Borders mushure mekunge shumiro yapera ndakabuda kunoona amai vangu ndakasangana nahama Borders vakati hama Branham hamusi chaizvo mafiti matanhatu asi ndaona murume wemafiti gumi akamira papurupiti mangwanani ano ndikati hama Borders mwari vachagadzirisira amai zvose izvozvo zvino mazuva mashoma mushure maizvozvo vakandidaidza mukamuri zvino vakanga vava kuenda zvechokwadi takaunganidza vana vakamira vakatenderedza mubhedha ndakati amai muri kuenda chaizvo here vakati hongu ipapo vakazenge vasisagone kutaura zvachose ndakaramba ndichivaudza jesu anorevei kwamuri amai ndinorangarira ndichivabhabhatidza muzita rake kare kunze mumvura ndakati ndiudzei zvaanoreva kwamuri zvino vakati kupfuura upenyu kwandiri ndakati amai kana muri kuenda ndiri kumwanakomana wenyu muparidzi ndinoda kuziva kubva kuna amai vangu chaivo vari kunosangana namwari ndinoda kubata ruoko rwenyu pano amai ndikati ndinoda kuti mudaro ndakaramba ndakarubata vakanga vasisagoni kutaura vaita sekunge vaive voma mitezo chiso chavo ndakati hamuchagona kutaura here amai havana kukwanisa ndakati teererai jesu achiri zvimwe chete kwamuri here vaigona kugutsurira musoro wavo ipapo vakazosvika panzvimbo yavakanga vasisagoni kugutsurira musoro wavo zvachose ndikati amai jesu ndiye zvese kwamuri here zvino ari kuuyira imi munguva shoma zvese kwamuri havana kugona kupfakanyika ndakati amai mune chinhu chimwe chete imi ndiri kuona muri kugaira maziso enyu kana jesu achiri kungoreva zvimwe chete kwamuri sezvaagara achiita nezuva randakakubhabhatidzai mumvura bwairai maziso enyu nekukurumidza vakabwaira maziso avo nemisodzi ichierera pasi saizvozvo zvino mhepo shoma yakauya ichivhuvhutira mukamuri amai vakaenda kumusha ndakasvika kumba ndabuda kuimba kwevanoiga zvitunha ndikatora hembe munoziva zvazviri waifanira kuita zvimwe chetezvo vana vose vachichema mumwari zasi mune imwe nzvimbo uye mumwewo ndakati amai ndivo vaive musimbo wekuti hatichafi takava zvimwe chete zvakare dok nemhuri yake vari mukona iyi jesi nemhuri yake vari mukona iyi tainge tichangobva kuiga Howard nguva pfupi yadarika ndakati saka taenda vakomana ndakati hatichazouyi kuzoonana amai vaive mbiru yedu ndikati hatichazoonani zvakanyanya zvakare ndakaenda kumba usiku mushure mekunge taita kuti hembe dzavo dzitorwe ndakaenda kumba mai diamico pane anovaziva here vekuchicago vanga vari shamwari inodikanwa yembuserere vakanga vandipa bhaibheri regerero uye rakanga riri rimwe remabhaibheri aya ane mavara matsvuku ane zipi pariri zvino mumwe munhu pandakaparidza maridzo iya gwayana nenjiva vakanga vanditumira njiva mbiri sechibatiso imwe hama yangu hama norman vakanga vanditumira njiva diki negwayana hama yangu borders vakandipa gwayana ndakatora bhaibheri midha akanga ari mune imwe kona achichema uye imi mose varume vemabhizi mupano munoziva pandakanga ndiri kujamaica ndakaona hambuya vangu ndakakuudzai patafura kunze uko kujamaica ndakati mumwe wevanhu vangu ari kufa asina kana mazino ndiri kuvaona vachienda patafura chaipo dimos chakaria nevamwe vose vagere ipapo maawa mashoma kubva ipapo hambuya vangu vakangopotsa vadonha vachifa nguva imwe munoona vasina mazino chaizvo izvo ndakati ndaona murume wechidiki achipfira ropa ndakafona ndikati usarega billy pane here pano aive kumusangano wekujamaica ikoko panguva iyoyo kujamaica kingston handisi kukwanisa kuona hongu pane vaviri saka zvino ini ndikati anofanira billy usaende kumusoro ikoko ndaona mumwe muchinda wechidiki achipfira ropa uye aive tsano vangu vakaenda vakabuda ropa pakafa amai vavo zvakangovarovesa nehana zvikuru zvino ndakamira pano zuva iroro ndakanhonga bhaibheri iri ndikati baba handizivi pamwe rudo rwenyu chete hamuna kundiratidza kuenda kwavo asi ndiri kushushikana kwazvo mwari mungandipawo here shoko renyaradzo kubva mushoko renyu ndikati regai ndingoverenga chimwe chinhu chinonyaradza chinondinyaradza ndakangorega bhaibheri richivhurika saizvozvo hapo pazvaiva mavara makuru matsvuku haana kufa asi avete ndakapinda mukamuri takaenda kunorara dzinenge 8 o'clock mangwana anaitevera ndakamuka vaizovagadzira nguva dzinenge dzemasikati saka taizodzika kunovaona midha akabuda kunotora kudya kwemangwanani kwevana uye joe mudiki achichema bheki mune imwe kona achiri kuchema ndichazoona ambuya futi here ndikati hongu hongu uchavaona vangori mhiri vakakwira kumusoro ndakati ivo tichavaona zvakare uye vaida vana vadiki ivavo munoziva uye saka uye vose vakanga vachichema tinogona here kuona ambuya masikati ano ndakati munogona kuona mutumbi wavaigara mauri asi ambuya vaenda kunova nevamwe mbuya venyu ivo kumusoro kudenga zvino joe haana kugona kuzvinzwisisa mukomana wangu mudiki munoziva akanga asingatongogoni kuzvinzwisisa akati zvino ambuya vachadzoka here pasi manheru ano zvino ndikati kwete kwete handizivi kuti vachadzoka rini kana jesu auya vachadzoka uye ndakanga ndakamira ipapo zvino ndakatendeuka ndichipinda mukamuri uye pandakadaro usandikumbire kuti ndizvitsanangure hapana nzira yekuzvitsanangura ndakazviona ndimire kunze uko zvimwe chete sekutarisa kwandakaita paungano ino zvino ndaitungamira nziyo handina kumbozviita izvozvo handitombokwanise kana kuimba zvachose saka zvino paiva neboka guru hombe kwazvo revanhu kudivi rino auditorium yaiita sekunge paive panze tingati handizive kuti mungazvidaidza kuti kudii sekunge muchidzika chikomo uye yakaita senhandare yemitambo uye yaive kumashure shure kwazvo mitsetse yaive kusvika yaifanira kusimudzwa sezvizvi saka avo vaive kure kure kumashure vaifanirwa kutarisa uku asi vose vakanga vari pakati chaipo mitsara mitatu chete sezvizvi uye nepakati chaipo pakanga pakaita semitsara yeuswa hwakaunganidzwa mukati yevana vadiki vakaoma mitezo vakaremara vakarara mumitsara iyoyo uye ndakanga ndakapfeka sutu nhema uye ndaimba vaunzei mukati vaunzei mukati hunzai vaduku kuna Jesu tinohwimba kuchechi kakati wandei kunyanya mukukumikidza vana uye pakanga paine sokunge bhokisi apa apo paigara vanhu vane mukurumbira uye purupiti yaive pedyo naipapo asi ndakanga ndiri zasi ndichitungamirira nziyo uye pakarepo ini ndakamira ipapo ndakazvitarisa ipapo Usaedze kuzvifunga nokuti haugone. Zvinopanda kange ndiri apa. Pakabva pazova pano. Handizive. Mbiri dzacho dzakaenda pamwe chete. Uye zviri. Chinhu chakanaka. Kana mbiri dzako dzikaenda pamwe chete. Ndakatora kamera kumusoro ikoko. Ndichidzika pasi ndakanga ndisingazive kuti ndinotora sei mufananidzo. Ndakatarisa nemuchinhu chacho zvino. Nhai vedu, ndaigona kuona zvinhu zvishanu kana zvitanhatu zvakasiyana. Saka ndakatanga kuigadzirisa maonero. Bili akandiudza akati, igadzirisei maonero. Zvino zvinozouya kuita chimwe. Ipfungwa yakanaka kuita izvozvo munoziva. Unoona zvinhu zvakasiyana kana iwe ukatanga kugadzirisa maonero. Uye shandisa shoko raMwari kuti unangise maonero pavari. Uye uchaona zvandiri kutaura nezvazvo. Asi rinangise kutanga munoona. Saka ndakamira ipapo ndakatarisa. Zvino ndakapinda muchiratidzo ichocho. Uye ndiri imomo. Ndakacherechedza munhu ane mukurumbira achidzoka kumashure kwenzvimbo iyi. Uye vai, ndakati, zvakanaka, vari kuuya kubhokisi revane mukurumbira, saka vakauya vachifamba nenzira iyi. Uye ndakafunga, saka, ndichaimba zvakare apo mudzimai uyu achiuya, akanga akapfeka zvechinyakare. Zvino, vamwe venyu madzimai mucharangarira izvi, pavaipfeka mhando dzemasiketi tingati necheapa, uye yaidzika zasi zasi nepamusoro peshangu dzakasungwa, uye vaive nemhando yakaita seyakazara. Munodaidza zvinhu izvozvo kuti chii sezvakapfekwa nemudzimai uyu pano zvino. Browse, chimwe chezvinhu izvozvo zvakadaro, uye raiva nemaoko marefu pariri. Munoarangarira here? Uye raikwira kuhuro kuno riine kamwe kamhando kechinhu chebhatani diki chaipinda munomu. Zvino vakapfeka ngowani huru kwazvo yakapendekerwa mudenga parutivi. Uye madzimai mazuva iwayo vaichengeta vhudzi refu. Saka vairirembedza pasi sezvizvi, voisa ngowani pariri, vozoisa pini mairi munoziva kuti irambe iri ipapo, nokuti vaifanira kutasva vakagara vakaisa makumbo ese kudivi rimwe rebhiza nezvimwe. Saka mudzimai uyu akanga achiuya kumusoro ikoko, uye munhu wose akanga achiremekedza mudzimai uyu. Uye ndakafunga, saka achaenda kubhokisi revane mukurumbira. Saka zvino ndakati, kamwe zvakare, vese vari kudivi iri, vapinzei mukati, zvino necheapa, vapinzei mukati, zvino vese vari pakati, mese pamwe chete zvino, hunzai vaduku kuna Jesu. Ndichingotaura kudaro, mudzimai uyu ainge atopinda mubhokisi. Ndaiona paakapinda mubhokisi, munhu wese akasimuka. Uye vainge vachiita kunge sekudai vachimuchingamidza, uye iye achivachingamidza. Ndakafunga, saka yave nguva yekuti ndiparidze, ndichaenda ndichinonamatira vanhu ivava vanorwara. Ndakakwira pano paapa pulpit sezvizvi, uye bhokisi rakanga riri chaipo pedyo sehama iyi yakagara apa. Zvino ndakatendeuka sezvizvi. Ndakafunga, saka zvino mudzimai iyeye achandikotamira, saka ndichangomuchingamidza. Uye saka pandakatendeuka, akanga atoisa musoro wake pasi sezvizvi. Ndakanga ndakatsikitsira musoro wangu pasi sezvizvi. Zvino pandakasimudza musoro wangu, panguva imwe cheteyo ndikasanganidzana naye. Vaiva amai vari vechidiki vaine runako. Ndakavatarisa ndikati, amai. Vakati, Billy. Uye pakare ipapo mheni yakatanga kupenya muchivakwa ichi, mabhanang'ana akatinira, uye kumwe kuzunguzika kukauya. Zvino iyi zwi rikati, usatya pamusoro paamai vako, rikati vari zvimwe chetezvo zvavakanga vari muna 1906. Ini ndikati, chii 1906? Zvino midha akati, chii chiri kukunetsa mudzimai wangu? Ndikati, mudiwa, 1906 yaive chii? Akati, sei? Ndikati, chiratidzo, ndaona amai vakamira ipo pano. Akati, waona chii? Ndikati, ndaona amai. Akati, chokwadi chacho here, Bill? Ndikati, hongu, vanga vakamira ipo pano, uye vanga vaine runako. Zvino akati, ndakati, vanga vachingori mudzimai wechidiki. Saka ndakaenda ndikatora nhoroondo yekare yemhuri. Munoziva zvavaiva muna 1906? Mwenga wababa vangu ndiro gore ravakaroorwa. Zvino vava chikamu chemumwe mwenga, mwenga washe Jesu. Mumwe munhu anobva kune imwe nzvimbo akanditumira nikeri ndinaro pano muhomwe yangu, 1906. Zvino iwo Mweya Mutsvene, kana wauya, uchakuzarurirai zvinhu izvo zvandakareva, uye uchakuratidzai zvinhu zvinouya. Zvino chii? Rwendo rwokunovhima rwaingondigadzirira bedzi, munoona. Rumwe rwenzendo dzakanakisa dzandakambotora, ndichiziva kuti kushungurudzika kukuru uku ndirwo rwaiva rudo. Uye hama hanzvadzi, kana zvimwe zviratidzo zvose izvi zvanga zviri izvo chaizvo pane zvakaratidzwa nomweya mutsvene, unofanira kunge uri mweya mutsvene. Bhaibheri rakataura kuti kana zvikaitika, zvino ainge ari iye.
Someday we're going to leave this place.
Va itariro yakadini atinayo rimwe zuva tichabva panzvimbo ino tirikudzokera kuva murume nemudzimai wechidiki tisingazofizve zvachose ndingasva ndaziva izvozvo pane kuziva kuti ndaizove mutungamiri wepasi rose uye ndorarama kwemakore miriyoni ndingasva ndaziva kuti ndiri muruoko rwamwari uye ndinofara kuziva manheru ano kuti jesu mumwe chete iyeye akataura chitaurwa ichocho ari pano mushure mezviuru zviviri zvemakore munoona harigone kuparara nderazienda nakuenda uye ndiye jesu mumwe chete manheru ano sezvaaiva zuva raakataura chitaurwa ichochi uye acharamba achisimbisa shoko iroro kana tikaritenda munozvitenda here kana iwo mweya mutsvene wauya hauzotauri nezvavo asi uchatora zvinhu izvo zviri zvangu ndiro shoko uye uchakuratidzai izvozvo uye zvino zvakare uchakuratidzai zvinhu zvichauya mubhuku ravahebheru chitsauko 4 bhaibheri rakati shoko ramwari rinodarika pakupinza zvino ndiana ive shoko jesu pakutanga shoko rakanga riripo uye shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari shoko rakaitwa nyama kugara shoko ramwari rinopinza kudarika munondo unocheka nekumativi maviri rinobaya kunyange kupatsanura nekumwongo webvupa uye munzveri wemifungo iri mumwoyo ndivo mwari vedu hatina kurasika shamwari tichiri munyasha dzamwari ndinonzwa kutaura nezvechero chinhu uye kutaura nezvakapfuura uye sezvandakataura manheru apfuura apo vadzidzi vaya pavaiedza kurarama nemusangano wavakava nawo nezuro wacho vachitarisira mumwe asi vakakanganwa kuti musiki wacho wemhepo nemafungu akanga arere muigwa mwari vakanga vari kumusoro uko mumakomo iwayo kuti vaise chitsere chine mvere dziri siriveri kumucheto maererano neshoko ravo chirere pasi ipapo seumbowo zvino kana muchida kunyorera murume iyeye ingonyorerai Bud Southwick Southwick Bud Southwick Fort St. John British Columbia uye mongomurega achikupindurai uye garazviya kana uri kutora rwendo rwokunovhima ndiye muchinda akanaka wekuenda naye zvino cherechedzai akazvitaura izvozvo pakati pevavhimi vose vava kukwira nokudzika nomugwagwa iwoyo kusvikira ndinotenda kuti ndichava nemusangano chaiwo nguva inotevera pandichaenda kumusoro ikoko ndichingova nevatungamiri bedzi kuona zvinhu izvozvo zvichiitika nenzira chaiyo yazvinoita raive gore rakapera rino ndiro gore rino iko zvino jesu mumwe chete akaita vimbiso iyoyo akati handimbofi ndakakusiyai kana kukurasai ndichava nemi nguva dzose kusvikira kumagumo enyika munozvitenda here izvozvo neumbo hwakadaro nechokwadi chakadaro chakasimbiswa chokwadi chamazviro kwazvo tingazonzwa sei neimwe nzira zvayo kunze kwekuda kungopfuura nepadenga iro tobvutwa takarega here zvinhu zvenyika zvichitishayisa hanya nenzira yakadaro apo patinoona zvinhu zvakakosha zvakadaro zviri zvamazviro kwazvo zvichiratidzwa kuti ichokwadi zvino munhu wose anorwara ari munhu kana ukatenda chete mumwe chete iyeye akaita vimbiso iyoyo uye nemumwe chete iyeye akabvisa pfari dziya pamukomana uya murume uya ndiye mwari mumwe chete ari pano chaipo zvino dai ndaigona kuzvibvisa pauri ndaizviita asi handikwanise kuzviita akatokubhadharira izvozvo kare uye chinhu choga chaunofanira kuita kuzvitenda ko kana dai mukomana ainge akawira pasi nepfari zvino mukadzi mudiki akati zvinoshati iyo inei nechekuita nazvo izvozvo pamwe hazvishandi pane mumwe womunhu maona paari chete nokuti zvakatumirwa kwaari namani akazvinyudza murwizi kanomwe asi mumwe womunhu akazvinyudza pamwe hazvaizopedza maperembudzi ake maona asi cherechedzai ndeizvo zvaanotaura zvinova chokwadi chakasimbiswa chokwadi chakakwana zvino nguva dzaenda kuti ndidani kunyange mutsara wokunamatira. Ngati mbozvimisa izvozvo kwechinguvana.
Is that ngati mbofungei
ndizvo zvakavimbiswa naMwari here? Ndiwo unenge uri mweya mutsvene wechokwadi unoita izvozvo, ndizvo here? Saka ndiani aizotaura kuti wakanga usiri mweya mutsvene? Wakanga uri, ini nababa vangu tiri mumwe. Mweya mutsvene waive baba vake. Achabereka chinhu chitsvene ichocho chakaitwa maari ndeche mweya mutsvene. Saka mweya mutsvene naMwari mweya mumwe chete. Uye waive maari. Uye tarisai zvaakaita apo mudzimai paakabata nguo yake. Paakatarisa paungano akaziva pfungwa dzavo, shoko haritauri here kuti shoko raMwari rinopinza kudarika munondo unocheka nokumativi maviri, rinonzvera mifungo yemoyo? Haavimbise here muna mutsvene Johani 12 kana kuti mutsvene Johani 14 12 kuti uyo anotenda mandiri mabasa andinoita naiye achaitawo? Kana kuti zvakambokundikana here kunze kwokuti ichokwadi? Zvino Mwari vari pano kuita kuti munhu wese ari munhu apore. Vari pano kuponesa mweya wose wakarasika. Uye ndisati ndadana vanhu kuaritari, sezvandinonzwa kutungamirwa kuti ndiite kuti ndidane vanhu kuaritari ino, ngatimbodanai kwavari. Vangani venyu vacharasikirwa kana vanoti kana ndikagona zvichida vatorwa pano, vanoti handina kumboona mumwe wemisangano iyoyo. Ndandakanzwa vanhu vachitaura pamusoro pezvinhu izvi, asi ini handisati ndambozviona chaizvo izvo. Zvingasimudzira mwoyo wangu kana ndikakwanisa kuona upo hwaKristu chaihwo huchipinda pakati pevanhu woita chinhu chimwe chete ichocho chaakaita. Zvingakusimudzira here?
Ngatikotamisei misoro yedu shoko. Ziso rose rakavharwa. Zvino regai mweya unotevera shoko. Zvino baba, ndine zvakanakisisa zvandinoziva. Munoziva mwoyo wangu. Ndichiziva kuti vanhu ava vari kutambudzika nekupisa uku. Uye kuti vakadzvinyikidzana mukati vakamira, asi vanga vaine mwoyo murefu. Ndinogona kufungidzira kuti yakanga iri mhando yemhomho imwe chete yaive yakamira pamahombekombe zuva riya ndokukunzwai muchitaura muri muigwa. Uye zvadaro makavaudza, endai kwakadzika uye mudzikise mambure kuti mubate hove. Kwete kuona kana paine dzimwe ipapo, dzakanga dziripo. Uye kuti mashoko aya akatsaurwa emuapostora akati, Ishe, takukudza usiku hwose uye hatina chatawana, asi zvisinei hazvo, pashoko renyu tichadzikisa mamburi. Uye pavakateerera shoko renyu, vakabata hove zhinji, kunyange kusvikira mamburi avo akatanga kutsemuka. Ishe Jesu, pasina kupokana, vakadzi vazhinji vakasiya nhumbi dzavo dzekuwacha mangwanani iwayo. Varume vazhinji vakasiya minda yavo, vachibva pazvirimwa. Varedzi vakasiya mamburi avo kuti vanzwe shoko raMwari. Ishe Jesu, kana dai maive pano muchimiro chenyama manheru ano, ndinopokana kana pangave nevamwe vazhinji vanopfuura avo vakaungana, vaizoungana. Asi vanhu ava vanotenda kuti hamuna kufa, kuti makamuka kubva kuvakafa, uye munoratidza shoko renyu nokuchengeta shoko renyu, shoko randavaverengera kubva mumagwaro matsvene manheru ano. Uye saishe vedu pane imwe nguva vakatambidzwa Bhaibheri kana kuti bhuku rekumoneredza, uye vakaverenga. Zvino vakagara pasi, zvino vakati, nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa. Ngazviitike zvakare, Ishe. Ngazvive zvakare kuti nhasi uno chaiye, manheru ano chaiwo, kuti rugwaro rwandaverenga ruzadziswe. Uye tose tanga tichidzidzisa muvhiki rose kuti ndicho chaifanira kuva chinhu chacho chaifanira kuratidza nguva yokupedzesera. Uye zvadaro mwoyo yedu ichaenda ichifara. Panogona kunge paine vazhinji pano, Ishe, vamuri kutaura navo. Tibatsireiwo manheru ano kuziva shoko renyu. Shoko renyu rakasimbiswa kuva chokwadi. Zviitei, Baba. Uye takakotamisa misoro yedu kuti ichingori nzira yekuongorora, kuzvidzikamisa kubva pakuparidza. Vangani venyu vari munhu asiri zvemazviro kwazvo muKristu akazvarwa patsva?
Now you may go to church.
Zvino unogona kuenda kuchechi asi handizvo zvandiri kubvunza uri kana usiri muKristu akazvarwa patsva asi uchitenda kuti kuna Jesu mupenyu mweya mutsvene wemazviro kwazvo uye unoda kurangarirwa kwaari zvino haungada here apo musoro wose wakakotamiswa zvino uye nemaziso akavharwa ingosimudza ruoko rwako kwaari
Remember me.
Ishe ndirangarirei. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Imi, imi. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Zvakanaka kwazvo. Pane vamwe here?
Now, we are not very many in
Zvino, hatisi vazhinji kwazvo pauwandu. Asi munoziva, inyika ndiyo inotsvaga zvinhu zvikuru uye nemanhamba makuru. Sezvatakataura manheru apfuura. Kaingova kanzwi kadiki kakanyarara kakakwezva muprofita kuti auye mberi aine chiso chake chakafukidzwa. Zvino, iwe iva nekutenda muna Mwari. Hama yangu, hanzvadzi yangu, iva nokutenda muna Mwari. Uye, kana Ishe vedu vakuru Jesu, vane mutsva vakauya pane shoko iri pano, shoko ravo vomene, rakazaruka.
And will prove to you that this Holy Spirit
Uye, vokuratidzai kuti mweya mutsvene uyu wandinotaura nezvawo ichokwadi munogona kunge makavhiringika kakawanda nezvinhu zvakawanda asi zvinoratidza chete kuti kune chechokwadi kumwe kunhu uye pavanoita izvozvo ndinoda kuti imi masimudza maoko enyu kuti muuye mundione kwechinguvana zvino munogona kusimudza misoro yenyu Ishe Jesu Tora ishumiro ino maoko enyu zvino. Ndiri muranda wenyu uye kuparidza kwose shoko rimwe chete rinobva kwamuri richareva zvakawanda kupfuura zvatingataura muupenyu hwose. Shoko rimwe bedzi. Zviite izvino baba. Pandinokumikidza izvi zvapupu izvozvo, munoziva kuti ndezvechokwadi baba. Ndimi uyo akazvipa uye hazvina kumbobvira zvakakundika. Zviite nemuzita raJesu. Amen.
How many people in here
Zvino vanhu vangane vari muno vasina makadhi okunamatirwa vanorwara simudzai maoko enyu kwese kwese muchivako vasina makadhi okunamatirwa uye vanorwara zvakanaka uye avo vane makadhi okunamatirwa simudza ruoko rwako vakada kufanana uye vese vakasangana Zvino, kutarisa napamusoro peungano, kutanga, kuva ndakatendeseka pamberi paMwari, nepamberi peimi. Ndinozviziva, ndakatarisa necheapa kuti dzimwe shamwari dzangu dzakagara mukona ino. Hama noyo, vavo uye hanzvadzi Jones na hama Outlaw. Mwanakomana wangu, hama idzi dziri pano na hama mo. Handizivi hama iyi, asi ndakavaona mumisangano nguva shoma dzapfuura. Ine handikwanisi kurangarira zita rehama iyi naivowo, asi ndinongovaziva nechiso. Hanzvadzi iri ipo pano, hanzvadzi Williams, hanzvadzi Charity vakagara pakona. Kumashure shure chaiko, kune vamwe vanhu vanobva kutabhanakeri kuJeffersonville. Vakagara ipo pano ishamwari yangu yekare inokosha, ine makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Inobva kuOhio. Inochikaira ichidambura nemunyika uye ndiri kuenda kuAfrica uye ivo nemudzimai wavo vakaishonaka vakakumbira kana vaigona kuenda neni kuAfrica vakati tichabhadha makore makumi mapfumbamwe hama yechiGerimani haina kumboziva ishe pandakaparidza humwe usiku vakauya vakapfeka mbatya dzavo dzakanaka kuti vabhabhatidzwe makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa kunze kwe Ndinotenda, ava ndi hama Waldrop na hanzvadzi Waldrop vagere apo. Zvino, ndivo vanenge vacho na hama Borders. Zvino, ndivo vanenge vose. Zvino, ndiri kudaidza mazita avo. Zvino, kana imi munondiziva saizvozvo musanamata. Maona, ndinyengetereiwo. Maona. Asi ndinoda imi musingandizive, uye munoziva kuti handikuzivei. Ndinoda kuti, uti mumwoyo mako, Ishe Jesu, ndanzwa izvi zvichitaurwa nezvazvo. Ndanzwa mushumiri uyu manheru ano achiverenga izvi kubva muBhaibheri. Ndanzwa zvapupu izvozvo, uye ndakanzwa zvakafanana. Munoziva zvenguva dzakasiyana apo izvi pazvakaitika. Tava pedyo kudaro nemagumo here ishe? Tava pedyo kudaro here? Rangarirai, chiratidzo ichocho pachakaitwa kuSodoma, guta riya rakatsva, Jesu akataura nezvaro akati, sezvazvaiva, ndicho chaiva chiratidzo chekupedzisira chavakagamuchira guta racho risati raparadzwa. Uye Jesu akati, zvichava zvinodzokororwa pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Zvino munoziva kuti ndizvozvo. Kuti sei? Mwari. Mwari munyama. Vangani vanotenda kuti ndimwari vakataura naAbraham. Hongu Bhaibheri rinoti Erohimu. Saka ivo ndivo musiki mukuru wematenga nenyika. Avo vakazvikwanira muna zvose. Vakanga varipo. Chii chavairatidza? Vaive mumutumbi wemunhu. Vakamira ipapo ndokudya nyama yemhuru nokunwa mukaka wemhou. Uyezve vokwanisa kunyangadika zvekusaoneka. Ndichakushanyirai maererano nenguva yandakakuvimbisai. Vakamudana nezita rake, uye musana wavo wakafuratira vakati, Sara ari kupi? Akati, ari mutende shure kwenyu. Vakati, ndichakushanyirai maererano nenguva yeupenyu. Zvino Sara ndokuti, mushure mutende. Vakati, sei Sara aseka? Rangarirai Bhaibheri rakati, akanga ari mutende shure kwavo. Vakati, sei Sara aseka? Sara akati, handina. Akati, hongu wadaro. Maona. Ndizvozvo chaizvo. Murume akamira ipapo. Mwari vachizvimiririra vari munyama yemunhu. Jesu akati, zvichava zvimwe chete pakuuya kwemwanakomana wemunhu. Mwari muchechi yavo, iwe, ini, vachizvimiririra. Zvino, pakanga paine mukadzi mudiki. Mwari pavakanga vari muna Kristu, aive nemweya muuzaro. Akanga ari Mwari. Ini ndingori mumwe wevaranda vake, uye iwe ungori mumwe wevaranda vake. Tine mweya nechiyero. Akanga ainawo pasina chiyero. Mari maigara uzaro hwemwari mumutumbi. Mandiri munongova nechipo chidiki, uye mamuri mune chipo chake. Asi zvisinei kuti chidiki sei, mweya mumwe chete. Zvino, kana uri mweya wamwari, uchaita mabasa amwari. Zvino, iwe namata uchiti, Ishe Jesu mudzimai mudiki pane imwe nguva akabata nguo yake. Uye, tinoti, kuno mutestamende itsva, akati muna vaHebheru akati, ndiye muprisita mukuru iko zvino, anogona kubatwa nemanzwiro eutera hwedu. Vangani vanoziva kuti iBhaibheri, itai amen. Chokwadi, saka zvinofanira kuva chokwadi. Saka, kana ari mumwe chete zuro, nhasi nokusingaperi, angakupindura sei, zvimwe chete sezvaakaita nezuro, kana ari mumwe chete nhasi. Zvino iwe namata uye uti, Ishe Jesu, regai ndibate nguo yenyu. Uye zvakare, makapa hama Branham kachipo kaduku kuti vatikurudzire. Uye, havandizive, ndakagara kumashure shure kuno, uye nechekuno, uye zasi kuno, uye chero papi pandigere. Havandizive, asi munondiziva. Uye regai ndione mweya wenyu mukuru Ishe. Kwete sokuti ndinofanira kuzviita, asi kungobatsira kundikurudzira nevamwe vose, nokuti taverenga shoko. Regai ndibate nguo yenyu, zvino imi mozondipindura. Regai ndishandiswe manheru ano Ishe, nokuda kwechinangwa ichocho. Zvicharatidza ungano yose kuti muchiri mupenyu. Zvino zvinoshamisa kana vakaita izvozvo. Zvino, iwe chingonamata. Iwe pachako, chinyararire. Iti, Ishe, regai ndibate nguo yenyu. Uye ndichazvipira kumweya, uye udai mweya mutsvene waita zvimwe zvese. Nokuti zvino ndataura, ndapupura, asi handichakwanisa kuita zvimwe zvezvino. Ndiri pamagumo enzira yangu. Ndinongotarisa ungano kuti ndione kana ini ndinofanira kuzviona munoziva, munozvinzwisisa izvozvo. Kumashure kuruboshwe rwangu, kumashure shure nechepakati shure kwechivakwa, pane mudzimai ari kunamata. Ari kuda kutofa kana Mwari vakasamubatsira. Ane kenza. Uye kenza iri pazamu rake. Dai akasazvipotsa. Ndibatsirei Ishe. Hanzvadzi kana mukatenda. Ini zvangu. Ari kuzozvipotsa. Ishe Jesu, tibatsirei tinonamata.
Mary, May. There you are.
Mary, May. Ezvo kaizvo. Chiri vatorwa mumwe kune mumwe here? Handi kuzive. Iwo haundizive. Ndiwo anga ari mamiriro acho here? Uye izvo, zvese zvataurwa ichokwadi here? Zvinotenda. Zvichapera. Amen. Zvino kubva pari marangariri pamusoro pake pava nechiedza. Zviro kwazvo sezvakangoita mukomana uya pari dzakagarira kure naye. Mwari vamwe chete avo vakanga vari kumusoro uko kumasango ekuchamhembe ndimwari vamwe chete pano.
Amen.
Ingoramba uchitenda. Amen. Kana uchigona kutenda.
Hechinove
chiri pamusoro pemudzimai akagara pano pamberi pangu. Ane chimwe chinhu chakakanganisika kumusana kwake. Ibvupa repamusana rakabuda kunze kumusana kwake. Iye haasi wekuno. Anobva kuMontana. Zita rake anonzi Muzvare Stubbs.
Stand up. Receive your healing in the name of Jesus Christ.
Simukai, gamuchirai kuporeswa kwenyu muzita raJesu Kristu. Hamufanire kumanikidzira. Dekarai.
A big fellow sitting here looking at me. Doing like that. Believe.
Muchinda mukuru agere pano akanditarisa. Achiita sokudai. Tenda.
You get well.
Uchapora.
Got nervous trouble. Do you believe it?
Une dambudziko rekuhuta huta. Kana ukazvitenda, Mwari vachakupodza.
Lady female trouble. Believe it, you can get well. Go back home.
Mudzimai ane dambudziko remadzimai. Zvitendei uye munogona kupora. Dzokerai kumba uye muve nekutenda muna Mwari.
What I say, go back home. You'd have to go back to New Mexico to get
there. Sei ndati dzokerai kumba.
Mr. and Mrs. Watkins.
Unotofanira kudzokera ku New Mexico kuti musvikeko. Baba namai Watkins. Zvino munoziva kuti handikuzivei. Amen. Mudzimai ari kumashure kwenyu chaiko ane ronda iro pagumbo. Muzvare Brown, munotenda here kuti Mwari vachakuporesa? Munoratidza kuva nehanya kwazvo. Zvino munoziva kuti handina kumbokuonai muupenyu hwangu.
On the left leg, now you believe with all your heart, you'll get well.
Pagumbo rekuruboshwe, zvinotendai nemoyo wenyu wose muchapora. Mudzimai ari kuedza kufamba uye ane arthritis. Iri kumusunga zvakaipa. My forehead, tendai nemoyo wenyu wose uye muchapora. Zvino munoziva kuti handina kumbokuonai muupenyu hwangu kuti o. Amen. Hongu. Munotenda here nemoyo wenyu wose zvino? Zvino achaitei? Achatora zvinhu zvandakakuudzai uye achazviratidza kwamuri. Uye zvakare achakuratidzai zvinhu zvichauya. Munoona here zvandiri kureva? Munovatenda here? Zvino ngatikotamisei misoro yedu zvakare. Zvino iwe unoziva kuti kana ukafa uchibva muupenyu huno usiku huno kuti uchave haungagoni, unenge uchisipo, hauna kuzvarwa patsva. Kunze kwekunge munhu azvarwa patsva, haangatongooni umambo wadiwa uya pano chaipo. Mira pano uye rega nekunamatira ipo pano muchinguvana. Ungauya here iko zvino muupo hwemweya uyu? Haufi wakaona chimwe chinhu chakadarika pakukura chichiitika kusvikira waona kuuya kwashe. Zvino chingorangarira. Zviro kwazvo ndinoziva zvandiri kutaura pamusoro pazvo, kana kuti havaizopa shumiro yacho. Usazvirega zvichikupfuura zvino. Wakaperera here? Ungauyawo here? Kana usiri, zvino pakati pako naMwari ndipo pazviri. Ini handina mhosva. Ndakachena paropa rose nokuti ndakuudzai chokwadi, ndakuparidzirai shoko, ndakuudzai zvavaiva. Zvino ivo pavakauya, vakaratidza zvavaiva ipapo uye vanonditendera kuti ndiratidze zvavari zvino. Ndivo vamwe chete sezvavaiva panguva iyoyo. Munozvitenda here? Zvino vangani vanorwara vari muno zvino? Vamwe vari pano vari kurwara. Simudzai maoko enyu. Zvino isai maoko enyu pamusoro pemumwe nemumwe uye ngatikunamatirei munamato wekutenda. Zvino ndinoda kukubvunzai chimwe chinhu. Chinyararire. Kana Mwari vachigona kuuya uye vozoita chishamiso ichocho. Chishamiso chimwe chinhu chisingagone kutsanangurwa. Zvino kana uchida kubvunza chero mumwe wevanhu ava vari pano, enda unovabvunza chero nguva chero kupi zvako. Maona, ingorangarira, ndiMwari. Izvi pano zvinongori zviratidzo zvidiki. Ndiani chii chiri kuita izvozvo? Ndiwe iwe pachako. ndimi muri kuita izvozvo. Munoona, mudzimai uya paakabata hanzu yake akati, simba rabuda mandiri. Asi baba pavakamuratidza nezvaRazaro, zvino akaenda kure ndokudzoka, ndokumutsa Razaro kubva kuvakafa. Haana kumbotaura kuti simba. Vakange vari Mwari vaishandisa chipo chavo pachavo. Uye mumwe wacho aine mudzimai aishandisa chipo chamwari. Handisi chipo chamwari. Jesu Kristu ndiye chipo chamwari. Chingori chipo chavakandipa chekuti ndakazvarwa ndakadaro. Nehana yemukati uye nehana yekuziva, hana yekutanga, zviri pamwe chete chaipo. Hauende kunokotsira, unongozviona. Mweya mutsvene unouya pane hana yemukati sezvaunoita pahana yekutanga. Kana ukauya pahana yako yemukati, unenge uine chiroto chemweya. Ukauya pane yangu handirote, ndinongotarisa ipapo ndozviona. Maona, uye takazvarwa haugone kuti uzviite chero chinhu chakasiyana. Wakazvarwa wakadaro, maona. Zvipo nekudanwa hazvinene kutendeuka. Chiri kufanira kuitei? Kuratidza Jesu Kristu ndiye mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi. Nemaoko enyu akaturikwa pane mumwe nemumwe, ndinovimba kuti muchaisa mwoyo yenyu muchengetedzo yaMwari iko zvino. Ishe ndinzverei. Ndava chaizvo here nechinyere kubudikidza nezvinhu zvenyika zvekuti ndiri kutadza kuona nguva huru iyi iri kupfuura. Munoziva ndiyo nzira yazvagara zviri. Zvakapinda nemuchechi chaimo, uye havana kumbozviziva. Inhoroondo, musazvirega zvichipfuura shamwari. Kuona shoko richiratidzwa nguva nenguva, kuona shoko ramwari richisimbiswa. Uye Jesu Kristu pauzima akauya pakati chaipo pevanhu ava, ndokuita chaizvo nenzira yaakaita kare. Baba vokudenga, ndinonzwa zvino Ishe kuti shoko renyu raverengwa, chapupu chapiwa.
The Holy Spirit came down and vindicated that word.
Mweya mutsvene waburuka ndokusimbisa shoko iroro. Pamwe nechapupu. Zvino zvave mumaoko evanhu Ishe. Zvava kwavari. Hapana chimwezve chandinoziva chokutaura. Uye handizivi pamusoro pechero chinhu chamakanyora mushoko chamungaita, nokuti makavapodza nechekare. Ndezvekungovaita kuti vazvitende. Uye imi muchiita chinhu chakadai zvino, ko tingaramba tichipokana sei? Ko tingabvumira sei Satani kuramba akaisa chiveve pahana yedu? Satan, ndinotaura kuporeswa uku pavanhu ava. Uye ndinoti kwauri, ndinokurayira nemuzita raIshe Jesu Kristu, buda muno. Buda nemuzita raJesu Kristu uye rega vanhu ava vaende. Zvino kana muchimutenda, mirai netsoka dzenyu. Munotenda here? Simukai netsoka dzenyu zvino uye mupe Mwari rumbidzo. Simukai muzvitende, musazvipokane zvakare.
In the name of Jesus Christ, let the Holy Spirit bring joy.
Muzita raJesu Kristu, regai mweya mutsvene unze mufaro, simba, rumuko, upenyu kuvanhu ava Ishe. Mupei rumbidzo zvino uye murumbidze zita rake dzvene. Tinomuda, tinomurumbidza, tinomuyemura, iye asingaenzaniswi, iye wokusingaperi, mwanakomana waMwari mupenyu. Nemuzita rake mugamuchirei ari pano. Amen.